This message, Believest Thou This, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday, April 2, 1960, at the Municipal Auditorium in Tulsa, Oklahoma, USA. Maridzo ii, unozvitenda here izvi, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa kokutanga nechirungu mugovera 2 kubvumbi 1960 paMunicipal Auditorium, muTulsa, Oklahoma. USA.
And before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, that would the baby with a water head, it would shrink.
Zvino tisati tanamata, ndinoda kutaura izvi, kuti manheru apfuura, ndinotenda kuti ndizvo, ndakati kune mumwe mudzimai, kana ukangoita bedzi sezvatinorayirwa kuti tiite izvozvo zvaizogona mwana aiva nemusoro bhangu waizoserera.
And a baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now.
Zvino musoro womwana uya wakaserera manheru apfuura nehafu yeinchi pakupima netambo. Naizvozvo mudzimai wacho auya nayo zvino pano.
The reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing it.
Zvino chikonzero ndakaita izvi, hanzvadzi, zvine chinangwa, waona. Kana ukagona kuona chimwe chinhu chinobatika chaitika, zvinoita kuti kutenda kwako kuwedzere kurambe uchizvitenda.
Sometimes I do that just maybe like ask a person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different, just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See, it has to.
Dzimwe nguva ndinozviita kungoitira pamwe sokuti ndinokumbira munhu wacho kuti asimuke ofamba danho rimwe kana maviri, fambisa ruoko rwako, gonyesa mumwe wako. Chingori chimwe chinhu chaanogona kuita zvakasiyana, kungoitira kuti aone kuti zvose zvanaka. Vanobva vangotanga kusagadzikana uye nokufunga kuti hazvisi kuzoitika, asi zviri kuitika nguva dzose, maona, zvinotofanira kudaro.
How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads.
Vangani vanoda kurangarirwa mumunamato zvino, mungasimudza here maoko enyu, moti, Ishe, zviiteiwo.
Lord, as we hear this grand old hymn of the church wrote by my precious friend Paul Rader, Only Believe, we are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples.
Ishe, tichinzwa rwiyo rukuru rwekare rwechechi, rwakanyorwa neshamwari yangu inokosha, Paul Rader, tenda chete. Tiri kufunga zvino nezvomukomana akauyiwa naye namadzibaba ake kuvadzidzi.
No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case.
Pasati papera mazuva anopfuura gumi mushure mekunge Jesu ava pasimba rokudzinga madhimoni nokupodza vanorwara, zvino pano vakakundwa zvachose pane uyo waiva netsviyo.
And they seen our Lord coming. And the father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is seriously vexed with the devil. And I brought him to your disciples and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe. Only believe.
Ndokubva vaona Ishe wedu achiuya. Uye baba ndokubva vamhanya vakati, Ishe. Tinzwirai tsitsi, mwanakomana wangu anotambudzwa nenzira dzakasiyana-siyana nedhimoni. Ndamuunza kuvadzidzi venyu vakatadza kumuporesa. Jesu akati, ndinogona kana uchitenda. Ingotenda bedzi.
Oh God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving, sweet and compassionate God, as you were then, so are you today. And Lord, like that father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father.
Oh, Mwari, hamuna kumboshanduka kana napa diki pose kubvira ipapo. Mungori Mwari mumwe chete ane rudo, anotapira uye anonzwira. Sezwa mai vakareko ndizo zvamuri nasi. Uye Ishe, sababa vaya tose tinochema. Ishe, batsirai imi pakusatenda kwedu. Zviri nyore saizvozvo. Tinogumburwa nepamusoro pazvo baba.
We want to offer you thanks and praise for touching that little baby last night to see that that skull that's been swollen, that is that the bone has pushed out. It went down a half an inch last night.
Tinoda kukupai kutenda nokurumbidza nokubata mwana muduku uya manhero apfura. Kuona kuti dehenyaria rakanga rakazvimba. Kureva kuti bvupa rakafutunuka kunze rakadzikira nehafu inchi manhero apfuura.
We are grateful for that, Father. When we know what our doctors has nothing in the research for, there's nothing that they can do for it, but thou art still God, the master of all situations. We thank thee, Father.
Tinotenda nokuda kwazvo, baba. Apa tichiziva kuti vana chiremba vedu havana chavainacho kubva patsvagurudzo yazo. Hapana chavanogona kuita pamusoro pazvo. Asi imi muchiri Mwari, changamire wemamirire ezvinhu ose. Tinokutendai baba.
We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory.
Tinokutendai nokuda kwekutendeka nekutapira nokuteerera kwamai ava kuti vadzoka netambo uye vakainamira pachidimu chebepa ichi pano kuratidza kuruzhinji chapupu chavo kuti zvipe kubwinya kuna Mwari. Dai mudiki wavo akararama uye akava mwana akakwana kuitira mbiri yenyu.
Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy, people who are really needy.
Tarisai maoko ose aiwa simudzwa mudenga baba, rumwe nerumwe rwavo, rune chikumbiro. Rwangu rwakasimukawo zvakare baba, ndine chikumbiro. Uye pane zvakawanda pano zviri setsamba kana kuti muboksi iri. Vane zvikumbiro, vanhu vane zvikumbiro chaizvo.
Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. It's all we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work.
Ngazviitike Ishe kuti mumwe nemumwe agamuchire chikumbiro chake manherano. Dai vakatora chapupu chamai ava. Uye ungori semuenzaniso wekuti kana imi mukataura chero chinhu zvinenge zvatopera. Icho imi chatinofanira kuita bedzi kuzvigamuchira nokuita zvarehwa. Ibasa rakatopera.
Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid up on, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen.
Itai Ishe kuti imwe neimwe tsamba idzi nemahengechefu aya vanhu vacho iwo paachaiswa dai vakapora. Mumwe nemumwe asimudza maoko ake baba dai vakagamuchira zvishuwo zvemwoyo yavo. Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Mungagare henyu pasi.
I just wanted to show you the string here that the lady that the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't he wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe.
Ndangandi chida kungokuratidzai tambo yacho pano iyo mudzimai uya mazvionaka kuti musoro wemucheche mudiki uyu wakaserera sezvatakavimbiswa naIshe kuburikidza nemweya mutsvene manheru apfuura. Haashamisi here? Saka zvinotipa kushinga kukuru kuti tive nokutenda uye titende.
Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, "No man eateth from thee from henceforth," he might not have yelled out. Why, as frankly, he was so easy about it till his disciples, just I think one of them heard him.
Zino, Jesu paakati kumuti uya, muna Mark 11:23, ngapa shaiwe munhu anodya kubva pauri kubva zvino, anogona kunge asina kunge akadanidzira. Handiti kureva pachena, akazviita akazorora kusvikira vadzidzi vake vakango, ndinofunga kuti mumwe wavo akamunzwa.
And when that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles.
Uye izo, paya, uya aiva nechiyo, paaka uya pamberi patenzi Jesu, mukoma naka gwina zvakaomarara kudarika zvaati amboita. Pamwe, akadonera pasi seakanga afa. Asi akacherechedza kuti akanga asangana neuyo akanga aine kutenda kwakanga kwakakwirira zvakanyanya kupfuura vaapostora.
Now, I'd like for someone who didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, "Why could we not cast him out?" He said, "Because of your unbelief."
Zvino ndinoda kuti uyo akanga asingatendi mukupodza kwaMwari acherechedze izvi. Jesu akanga ava pasimba rekudzinga mweya, uye vakanga vakundikana. Harisi simba rakanga rakundikana, asi ndivo vakanga vakundikana. Jesu akavaudza, "Sei takundikana kuudzinga?" Iye akati, "Nokuda kwekusatenda kwenyu."
The church still has the power. God's never taken his power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple.
Church ichiine simba. Mwari hasati ambotora simba rake kubva muchechi. Asi chechi haina kutenda kwakakwana kwekurishandisa. Ndizvozvo chete. Zvingori nyore saizvozvo.
We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, that's all. And just believe it, go ahead.
Tinoedza kuita kuti zvive zvakaoma kwazvo dzimwe nguva. Asi paunowedzera kuita kuti vhangeri rive nyore, ndiko kuwedzerwa kwemazviro kwazvo kwaunowana. Kana iwe ukangova zviri nyore naro, Mwari vakataura kudaro, ndipo pazvinoperera, uye ndizvo zvoga. Uye chingozvitenda, woenderera mberi.
When Jesus said, "No man eateth from thee," while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same, but way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away.
Apo Jesu paakati ngapashaye munhu anodya kubva pauri, handiti mashizha akanga akangonaka uye akajeka sezvaakagara achingova, gwati raingoratidzika zvimwe chete, asi pasi pasi pevhu, mumidzi iyoyo, upenyu hwakatanga kupera.
So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think, when you can accept God's word, way down deep in the roots, the cancer may be there, your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. Think, way down somewhere, it's already gone to work.
Ndizvo zvazviriwo pakenza. Pane chirwere chipi nechipi hacho. Icho chaungada kufunga. Kana ukagona kugamuchira shoko raMwari, pasi pasi pakadzika mumidzi. Kenza inogona kuvapo. Ruoko rwako runogona kunge rwakangoomarara. Izvozvo hazvinei nechekuita nekupodza kwaMwari. Ndezvekuti kana ukagona kutenda, maona, pakadzika-dzika, pane imwe nzvimbo, zvave kutoshanda.
Jesus said, "If you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you've said."
Jesu akati, kana ukati kugomo iri, suduruka, uye ukasapokana mumwoyo mako, asi wotenda kuti izvo zvawataura zvinoitika, unokwanisa kuwana zvawataura.
Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God, whose words heavens and earth will pass away. But his words won't.
Hazvina kuisvonaka here izvi? Zvinobva kunani izvozvo? Mwanakomana waMwari. Uyo mashoko ake, matenga nenyika zvichapfuura. Asi mashoko ake haangapfuuri.
Now, the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now, if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain, be moved, mountain, it would never move. Certainly not. No matter what I had, it's got to be first, you've got to find the will of God.
Zino, nzira chete yaunogona kuita izozo, unofanira kuva nevavariro yakanaka nechinangwa chakanaka. Zino, toti ndabuda kunze uko, ndoti, ndichakuratidzai kuti ndinogona kufambisa gomo iri. Gomo, ivapo, harizombobvi. Kwete zviro kwazvo, zvisinei kuti ndanga ndinei. Zino tofanira kuva, chokutanga, unofanira kutsvaga kuda kwaMwari.
That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth and that's where you get it back.
Ndicho chikonzero kazhinji mumitsetse yekunamatirwa ndinowana zvakaomesesa. Imhaka yekuti ndeimwe inenge yambopinda mumitsetse nezvakadaro zvino ndiyo yaunozoona yadzokazve.
But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. Because remember, on these gifts, you can get in trouble with them.
Asi munoona, kana uine chivi chisina kureururwa, makambo cherechedza here pamurwere ndisati ndarayira mweya wakaipa kuti ubve. Ndino cherechedza nyaya yacho, ndonyatsova nekugutsikana chaiko kuti hapana chirimo muupenyu hwohwo. Chingagona kudzivisa chero chipi zvacho maona nokuti rangarirai pazvipo izvi unogona kupinda mudambudziko nazvo.
God, you remember one time gave a prophet, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock.
Mwari, munorangarira imwe nguva vakapa muprofita ndokuita munhu ave muprofita, Moses, ndokubva vamuudza kuti aende zasi ano taura nedombo, zvino muprofita uyo akava nemanyukunyuku. Ndokuendako, ndokurova dombo.
Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God.
Zvichitaura pamusoro pohutera hwaKristu, kuti waizofanira kufa kechipiri, kana kuti kurohwa kechipiri, aiva nesimba rokuzviita, asi kwakanga kusiri iko kuda kwaMwari.
I never could believe that it was God's will for Elijah to go around and cause them children was teasing him by being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet and was angered and he put a curse on those children. And two she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that.
Andina kugona kumbotenda kuti kwaiva kuda kwaMwari kuti Eliya aende nokuda kwokuti vana vaya vakanga vachimusveredza pamusoro pokuva nemhanza. Handifungi kuti waifanira kuita zvakadaro. Asi waiva muprofita, uye wakanga agumbuswa, ndokubva aisa chituko pavana vaya, ndokubva mapere maviri, auraya vana vaduku makumi mana nevaviri, vasina mhosva, maona. Asi handitendi kuti waifanira kunge akaita izvozvo.
And God, I believe today, before he puts his church in power, he tries his church to see what it will do.
Uye zvakango, isu, Mwari ndinotenda nhasi vasati vaisa chechi yavo pachinzvimbo chesimba vanoedza chechi yavo kuti vaone kuti zvii zvaichaita.
Next time maybe the Lord willing when I come back we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen, and then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt, mean it in your heart.
Isu nguva inotevera pamwe kana Ishe achida pandinodzoka tichazowana nguva yokugara pane zvakafanana naizvozvo. Pane zvimwe zvinhu zvava kuda kuitika zvino, ndipo patichazoziva zvakawanda pamusoro pazvo zvino. Asi kana ukangotaura shoko bedzi woti Ishe ndinozvitenda ukasapokana uchirevesa mumwoyo mako.
Now, say for instance I was in a valley. And I'm preaching to millions of people. But just across the mountain there is a group of people of 100. And they're dying without knowing Christ.
Zvino, tomboti somuenzaniso, ndiri mumupata. Uye handisiri, ndiri kuparidzira mamiriyoni avanhu. Asi kuseri kwegomo uku, pane boka revanhu zana. Uye vari kufa, vasingazivi Kristu.
Well, I've got a million here to preach to. But yet, something in my heart's telling me, get across to those people. Get to them. They're perishing. I don't want to go myself. But yet, there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is. See what the motive is of going. Not for self.
Zvakanaka. Ndine mamillion pano wokuti ndiparidzire. Asi zvakadaro, chimwe chinhu mumoyo mangu chiri kundiudza, yambukira uko, uende kuvanhu avo. Svika kwavari, vari kuparara. Ini handidi kuenda pachangu, asi kazvisinei, pane chimwe chinhu chiri mandiri. Munoona, ndimo ari ipapo, ari kufamba. Onai kuti vavariro ndeyei, onai kuti chinangwa chokuendako ndechei. Kwete zvezvangu.
Now if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and here's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir.
Zino, kana ndikati, zvakanaka. Kana vavariro yangu yakanaka yokuendako. Asi zino, ndaenda kumusoro kunoku. Zino ndowana paine gomo guru. Ini ndoti, munoziva, kana ndikakwira seri kwegomo iro, uye ndoponesa vanhu vose avo zana. Rimwe zuva, vachava nechiumbwa ipapo. Hama Branham mumishinari mukuru. Zvino chinangwa changu hachina kunaka. Gomo iroro harimbowiri pasi. Kwete changamiri.
But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move.
Asi kana chinangwa changu nevavariro yangu zvakanaka, uye Mwari vari mumoyo mangu vachinditungamirira, uye ini ndotadza kukwira nepamusoro pegomo, kupoterera gomo, kuenda nepasi pegomo, ndinobva ndati, gomo, ibvapo.
Maybe when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain dropped down. But it's on its road.
Dzimwe nguva iro, kana ndataura kudaro, uye ndichingozvitaura chete ndine mweya wakadaro wakanaka, ndichitungamirirwa nemweya mutsvene, ndiri mukuda kwaMwari, panogona kunge pasati pava nekachipunu kamwe kadiki kegomo iroro katika donhera pasi, asi zvava munzira yazvo.
The next day there may be a 2 pounds fall. The next day a quarter of a ton. And maybe in a month, 5 ton drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so, and that just settles it.
Zuva rinotevera, panogona kuva nemapounds maviri anodona. Zuva rinotevera, panenge pava nechikamu chimwe kubva muzvina chetani. Uye pamwe panopera mwedzi matani mashanu anodona. Toti chine zvazvo. Dzimwe nguva tinogona kusaziona nazvino. Asi riri kufamba munzira yaro, ndinoramba ndiri ipapo chaipo, ndichitarisa chinhu ichi chichiitwa, nokuti Mwari vakataura kudaro, uye ndipo pazvinoperera.
Can you think that about your mother there tonight? All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's, if you just believe it, just speak the word and stay with it. See, just believe it, hang on to it, it's eternal life.
Ungafunga here izvozvo pamusoro paamai vako uko manheru ano? Zvakanaka. Kana ukazvifunga, vanopora. Zvakanaka. Ndokunge kana iwe ukangozvitenda bedzi, ingotaura shoko bedzi, wogara naro, maona. Ingozvitenda, batirira pariri, ndiwo upenyu usingaperi.
Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards, and I want to speak, I'm confessing in truth. I've been going since January, overseas and back in Phoenix, right home, back, and all completely that discernment that I am so weak I hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out.
Zvino, mangwana maskati, ndaudza Billy Maneru ngasa pamakadhi okunamatirwa. Uye, ndaida kutaura, ndiri kupupura muchokwadi, ndanga ndichienda kubvira munandira, miri kwemakungwa nokudzoka, muPhoenix, kumba chaiko. Nokudzoka, uye zose zvachose, kunzvera kuya, kusvikira ndapera simba zvakanyanya, ndisisanyatsoziva pandakamira dzimwe nguva. Zvatopotsa zvandiita kunge ndapera basa.
Now I have to leave and You brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship.
Uyeze ndinofanira kuenda. Uye iyo imi hama makandikoka kuti ndimbogara kuno kwemamwe zvemazuva. Haiwa ndinozvikoshesa izvozvo. Ndinonyatsofunga kuti rino iboka revashumiri vanoshamisa vari pano. Ndinoshuva kuti dai taigona kuwana imwe zvenguva shoma yekuyanana.
If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wander around through the city and visit you all. I'd be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice good meeting somewhere.
Kana Ishe vachida, ndichadzokazve pane imwe nguva. Hapana zvimwe, asi kungobva kune imwe church nokuenda kune imwe, nokutenderera nomuguta ndichikushanyirai imi mose. Ndingafara kuita izvozvo. Chiri chipi zvacho chandingaita kubatsira umambo hwaMwari. Ndokunge kana imi mungada kuti ndiite izvozvo. Uye kudzoka pane imwe nguva zvino mubatana nesu tova nemusangano wakanaka, wakanaka pane imwe nzvimbo.
And remember, brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is a church service. All these different fine churches around the city.
Uye, rangarirai hama, ndichange ndichikunamatirai. Ndicho chinhu chimweche chokwadi. Uye, ndinoda kuti imi mose, mundinamatire, imi mose. Uye, zvino, ndiri mangwana mangwanani. Kune maservisi mumachechi ose aya akasiyana siyana akanaka ari muguta.
Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Southman. I've never been able to see him in the meeting. And Brother, many other my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet.
Zino mamwe amapoka anobva ku Jeffersonville ari pano. Dzimwe dzeshamwari dzangu, mumwe wavabati wehome home church mangu ari pano, ama Fred Southman. Handina kumbokwanisa kuvaona mumusangano. Uye hama, dzimwe dzeshamwari dzangu zhinji dzinobva uko kumusoro kuJeffersonville. Wangu, secretary wangu uyo, nevamwe vose vari pano pane imwe nzvimbo mumusangano. Handisati ndati ndavaona.
And brethren, there's some fine churches here in this city, and all of the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure.
Uye, hama, pane church dzakanaka dzirimo muguta rino. Uye vamwe vose, imi vashanyi, tsvakai imwe yadzo, mugoenda kumachechi aya mangwana, anokuitirai zvakanaka. Ndine chokwadi.
There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men.
Ihama dzinotenda mumando yeshumiro yakadai. Ndicho chikonzero vari pano vakagara paplatform nezasi mune dzimwe nzvimbo muno nokuti vanotenda mairi. Uye ndinokoshesa varume ava.
Lord bless this full gospel businessman's chapter here who sponsored this meeting, or I believe that was right, sponsored the meeting.
Ishe ropafadzai boka iri refu gospel businessman pano avo. Avo vakatsigira nemari musangano uno, pane ndinotenda kuti ndizvo, vakatsigira musangano uno nemari.
I go a lot of their sponsors because in there, we oughtn't to be this way, but many times, brethren, lets little bitty differences, like a man believe a little something, another little something, it kind of makes a little friction and old sore some way back.
Ndinoenda, vazhinji vevano vatsigira vavo, nokuti mukati imomo, hatifanire kunge takaita sezvizvi. Asi nguva dzakawanda, hama dzinotendera misiyano miduku-duku, sokuti mumwe munhu anotenda kamwe kanhu kaduku, mumwe kamwe kanhu kaduku. Zvinoita so kukonzera kakupesana kadiki nemaronda ekare-kare.
It ought to be healed up by this time, but if I get the full gospel businessman, then that kind of helps bind it up, and we get together, and we have real fellowship together. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose.
Panguwa ino, anofanya kunge apora. Asi, iwo. Uye, kana imi, kana ndika batawefu gospel businessmen, zvino izvozvo zvinogona kuita kakubatsira kuzvibatanidza uye touya pamwe chete uye tova nokunyatsoyanana kwemazviro kwazvo pamwe chete chaidzo nguva dzakaisvonaka kwazvo uye tinozvikoshesa izvozvo mwari varopafadze boka iroro ndinotenda kuti ishe vakarimutsira chimwe chinangwa.
Now, and then I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and my, such a mammoth place, such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost.
Zvino, uyezve ndakava nomukana mukuru wekuona nzvimbo yehama Oral Roberts rimwe zuva, uye ini zvangu inzvimbo huru kwazvo, chinhu chakanaka zvikuru iyi irangaridzo yePentecost.
Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God, who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people and the kingdom of God.
Zvino ndakazoenda kwehama Tommy Osborne, imwe zvenzvimbo inoshamisa, munhu waMwari anoshamisa, uyo hama Tommy neni tine ukama hwepedyo. Nehama Oral zvakare tingori hama dzine ukama hwepedyo uye tinodanana uye tiri kuedza nepatinogona napo pose kushanda zvose zvatinogona kuti zvinakire vanhu vari muumambo hwaMwari.
So I certainly appreciate those men being here in this city. Among the rest of these fine men, you've got, you sheep have got wonderful shepherds, as I say it like that. May the Lord continue to be with you all is my prayer.
Saka ndinonyatsokoshesa varume ivavo kuva kwavo muguta rino pakati pevamwe vose ava varume vakanaka vamuinawo. Imi makwai mune vafudzi vanoshamisa, ndinongodaro ndinozvitaura saizvozvo. Dai Ishe vakaramba vaine imi mose, ndiwo munamato wangu.
Now tomorrow afternoon, what time does the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so they won't interrupt with the rest of the services.
Uye zvino mangwana masikati ini service inotanga nguva yehama 2:30, ngatiti 1:00 kana kuti 1:30 munofanira kunge mava muno kuitira kuti zvisazovhiringidzana nemamwe maservice ose.
Now if the boys hasn't already told you tonight, they have some books, pictures and so forth, and tapes and records and of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow.
Zvino kana vakomana vanga vasati vatokuudzai kare, manheru ano vane mamwe mabhuku, mifananidzo nezvimwe zvakadaro, namatepi nemarecords uye zvemisangano, uye vanozvitengesa, asi hativatenderi kuzvitengesa musi weSabata mangwana.
No books or nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, oh, Brother Branham, you're wrong there, but that's the way I feel, see, and I feel. If you want one, they give you one, but we can't sell on the Sabbath, no. And so on.
Hapana mabuku kana chizvacho chichatengeswa mangwana. Saka hatidaro, hatina kumbozvitendera izvozvo. Kunyange vazhinji vakati muri kukanganisa chaizvo, uye mutana baba Bosworth vaiwanzondiudza, oh, hama Branham, munokanganisa ipapo. Asi ndiwo manzwira andinoita, maona, uye ndinonzwa. Kana uchida rimwe vanokupa iroro, asi kana iwe, asi hatikwanisi kutengesa musi weSabata, kwete, ndizvo zvacho.
If I believe that, I got to live it. Just, I got to live with myself, you see, and I got to live with my convictions. And so, or you can send home up the house, up the place and get it.
Kana ndichitenda izvozvo, ndinofanira kuzvirarama. Kungoti, ndinofanira kuzviraramira, muri kuona, uye ndinofanira kurarama nematendero angu, uyezve, kana kuti unokwanisa kutumira kumba, uye kumba uko kunzvimbo kumusoroko.
Now tonight, let's just all just forget that that there's any work to be done or anything else or the toils of the day. Let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight.
Zvino manheru ano, Oh, tose ngatingo kanganwai izozo. Oh, kuti pane basa ripi zvaro rinoda kuitwa kana chimwewo chinhu kana kushingaira kwezuva. Ngatingoisei zvose parutivi uye totarisa mushoko kwemaminitsi mashoma. Uye toona izvo Mwari vanozotaura nesu kuburikidza neshoko ravo. Uye regai ndinamate kuti Mwari vangotipa ropafadzo guru kwazvo manheru ano.
Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's daddy's little girl.
Jean, unokwanisa kunditapira omusikana uyo here? Unokwanisa kunditapira omusikana muduku uyo here? Hasi chinhu chiduku chine runako here? Ungada here kuenda neni kumba unotamba na Sara wangu muduku akareba zvakada kudai? Oh, ungada ndinoda kuti udaro. Akangoda kuenzana newe uye musikana muduku wa baba.
I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in the blanket and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca, and the other one is Sarah.
Uye ndine chokwadi chokuti unoda baba vako zvakare. Hauvadi here? Amai. Oh, hongu, unovada. Kasikana kaduku kakanakisa kandakagara pano ndakatarisa. Maziso maduku anoita semaburi maviri akapiswa pagumbeze. Uye nevhudzi duku rebrown. Ndinongoda vana vadiki. Ndine vasikana vaduku vaviri kumba. Mumwe wavo ndi Rebecca ne mumwe wacho ndi Sarah.
Here some time ago I was away. They're both daddy's little girls, and I love them, and as soon as they get in I got to give them a piggyback.
Pano imwe nguva yapfuura ndakanga ndisipo. Vose vari vaviri vasikana vaduku vababa munoziva. Uye ndinovada. Zvino pandinongopinda ndinofanira kuvabereka kumusana. Uye.
Only Becky's getting too big for it. She's big as I am. She'd break my back now. But she's still daddy's little girl anyhow. And now about another year we won't get her in Bible school somewhere and away from the public school.
Becky oga ndiye ava mukuru zvekusakodzera. Akura sezvandiri zvino. Hanga ndichikora musana zvino. Ari asi achingori musikana muduku wababa zvakadaro. Uye zvino zvingaita rimwe zvegore tinoda kumuendesa kuchikoro chebhaibheri kune imwe nzvimbo uye kure nechikoro cheruzhinji.
And then they was waiting up for daddy, you know, to come home. I've been out in the meeting, and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in.
Zvino ipapo vakanga vakamirira baba munoziva kuti vauye kumba. Ndainge ndamboenda kunze kumusangano. Uye mangwana manheru vanenge vakandimirira kusvika pakati pousiku kuti ndiedze kusvika.
And so I got in real early in the morning around 3 or 4 o'clock, and mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary.
Uye zvino ndakasvika mangwana ningwanani kuma 3 kana 4 o'clock. Zvino amai vakauya kumusuo kuzondiita kuti ndipinde. Uye ndakanga ndakaneta ndakaparara ini.
Here on the platform, when the anointed, it feels fine. But when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Well, sure it is.
Pano pa platform, ini kana apo, wakazodzwa, unonzwa zvakanaka. Asi kana zvangokusiya, ndipo paunopinda padambudziko. Vangani vaizviziva? Handiti hongu, ndizvozvo.
Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven, called rain out of heaven, and then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere.
Tarirai, Eria vakaenda pamusoro pegomo, akadana moto kubva kudenga, akadana mvura inonaya kubva kudenga. Zvino apa mweya pawakamusiya, akambeya-mbeya murenje mazuva makumi mana, uye Mwari vakamuwana ari mubako pane imwe nzvimbo.
Jonah, He went out and stayed live in the belly of a whale for 3 days and nights, was spit out upon the bank and went around preaching. The whole city repented and come to God. And when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See?
Jonah, akaenda zasi, uye ndokugara ari mupenyu mudumbu rehove huru kwamazuva matatu neusiku utatu, ndokusvipirwa kumahombe kombe. Uye akatenderera achiparidza, guta rose rakatendeuka rikauya kuna Mwari. Uye apo chizoro pachakamusiya, akaenda pamusoro pechikoma akakumbira Mwari kuti vatore upenyu hwake. Maona.
I stand by the side of William Capper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we use at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood.
Ndakamira parutivi rweguva raWilliam Cowper, kwete kare zvakanyanya, uyo akanyora rumbo rune mukurumbira ruya rwatinoshandisa patinenge tiine shumiro yechirayiro. Riripo tsime rizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel. Umo vatadzi vakasvetukira pasi pemafashamo.
Did you ever hear what he happened to him? At the inspiration left him from that, he tried to find the river to commit suicide.
Makambonzwa here izvo iye zvakaitika kwaari mushure mekunge kufemera kwamusiya. Kubva ipapo akaedza kutsvaga rwizi rwokuti azviuraye.
I live right across from the old Kentucky home, and Stevens Foster gave America its most famous folk songs. And when he'd write, get inspiration, up that inspiration, write a song, then when he'd come out of it, he'd go get on a drunk. Finally, called a servant and took a razor and committed suicide.
Ndinogara mhiri kubva paKentucky home yakare. Uye Stevens Foster akapa Americans iyo zhinji dzine mukurumbira dzemusambo wefolk. Uye paainyora, aiwana kufemera. Kufemera ikoko, onyora rumbo. Zvino paaibuda makuri, aienda onodhakwa. Pokupedzisira, akadaidza muranda ndokubva atora reza ndokuzviuraya.
People don't know what those people that live that spiritual realm go through. Now here you feel like you can move a mountain, but just let the anointing drop from you and start through that door. Somebody ain't there to catch you.
Vanhu havazivi kuti vanhu ava vanorarama vari muchiyero chemweya vanopfuura nemuchinhano chakadini. Zvino pano unonzwa sokunge unogona kufambisa gomo, asi ingorega chizoro chingobva pauri. Wotanga kuenda nepamusuo uyo kana pasina mumwe munhu aripo kukubata. Maona.
And then maybe for a few hours you hardly wonder where you're at, and then night after night that takes the best of you.
Uye ipapo zvimwe kwama awa mashoma haugoni, unoshaya kuziva kuti uri kupi. Uye zvino usiku uchitevedzana, izvozvo ndizvo zvinonyanya kukupedza.
And little, I want to tell you about little Sarah and Rebecca. So the next morning I couldn't sleep, and I got up, was sitting in the chair, and after a while, Becky being the oldest, she was had longer legs than Sarah, and so Becky come running, woke up, jumped out of bed, not waking her little sister up, and here she come through the house running as hard as she could.
Uye mudiki, ndinoda kukudza pamusoro pamudiki Sarah na Rebecca. Saka mangwanani aitevera, ndakatadza kuvata, uye ndakanga ndamuka ndakagara muchigaro. Zvino mushure mechinguva, Becky, anova ndiye mukuru, akanga aiva nemakumbo akareba kupfuura Sara. Zvino saka Becky akauya achimhanya, akamuka, akasvetuka kubva pamubhedha, asingamutsi munin'ina wake muduku. Uye hoyo omhanya achiuya nemumba, achimhanya nesimba rake rose.
She said, "Daddy, daddy." I stuck out one of my legs and she jumped across there pretty well balanced. Kind of like the modern church, you know, it's been in the game for a long time, you know, for several hundred years. She could balance herself right well, and she put her arms around me and said, "Oh, my daddy, my daddy."
Aiti, baba, baba, ndakatandavadza kunze rimwe ramakumbo angu. Zvino akasvetukira ipapo akanyatsogadzikana zvakanaka, sezvakada kuita chechi yechimanje-manje, munoziva, yagara mumutambo wacho kwenguva yakareba, munoziva, kwemazana emakore akati kuti. Aigona kunyatsogadzikana zvakanaka kwazvo, uye akandimbundira namaoko ake ndokubva ati, "Oh, baba vangu, baba vangu."
Little Sarah had, in the commotion, woke up. Well, I don't know where your children does, they're not mine does. The younger one gets the hand-me-downs. So Sarah had on Becky's pajamas, feet about that much too long, you know, and here she come, little bitty short fella, falling, stumbling, and she got there a little late.
Zvino Sara muduku akanga muzhowe-zhowe amuka. Zvakanaka, handizivi kuti vana venyu vanozviita here kana kuti kwete. Vangu vanozviita. Muduku wacho anowana mbatya dzemukumurirwa. Zvino Sara akanga akapfeka nhumbi dzokurarisa dzabeki, tsoka dzacho dzakati rebesei sezvizvi, munoziva. Uye heunoi akauya kamuchinda kaduku kapfupi, achidonha achigumburwa. Zvino akasvika ipapo ati nonokei.
So Becky turned around and said, "Sarah, my sister, I want to tell you something." She said, "I was here first, and I have the monopoly. So I've got all of Daddy, and there's none left for you."
Zvino Becky akacheuka akati, "Sara, munin'ina wangu, ndinoda kukuudza chimwe chinhu." Akati, "Ndini ndatanga kuva pano. Nokudaro, ndini ndine zvose. Saka ndini ndatora baba vose, uye hapana vasarira iwewe."
That's the way some people try to think about religion, isn't it? That's right.
Ndiyo nzira iyo vamwe vanhu yavanofunga nayo pamusoro pechinamato, handizvo here? Ndizvozvo chaizvo.
And poor little Sarah, she dropped her little lip, her little black eyes looked up at me and she started to cry. And Becky had her cheek against mine hugging me. I love her.
Zvino Sara muduku anonzwisa urombo akadonedza muromo wake muduku, maziso ake maduku matema, akanditarisa ndokutanga kuchema. Uye Becky akanga akaisa dama rake pane rangu akandimbundira. Ndinomuda.
And Sarah started to walk away because Becky had all of Daddy. I scooted the other knee out like this and motioned to her like that. Oh, she perked up right quick and run, jumped up on my knee, so she hadn't been around very long. Her legs wouldn't even reach the floor.
Uye, Sara akatanga kufamba achienda, nokuti Becky akanga atora baba vose. Ndaka kandira rimwe ibvi rangu kunze sezvizvi, ndokubva ndaninira kwaari saizvozvo. Oh, akachangamuka nokukurumidza akamhanya ndokusvetukira paibvi rangu zvokuti akanga asati avapo kwenguva refu uye makumbo ake akanga asingatombosviki pasi.
She's kind of a little tottery, perhaps like I am. Just a little tottery, you know, and she couldn't reach the floor. She wasn't a big denomination, you know, and so she couldn't get down on the solid floor. She hadn't been around long enough.
Akanga ave kugaba-gaba. Pamwe sezvandiri kakungogaba-gaba, munoziva. Uye haana aisasvikira pasi. Akanga asiri sangano guru, munoziva. Uye saka akanga asingakwanisi kusvikira pasi pakaoma. Akanga asati avapo kwenguva yakareba zvakakwana.
And so she was kind of tottering, and I threw both arms around her like this and hugged her up close to me, and she sparkled those little black eyes and looked back to Rebecca.
Uye saka akanga achiita sokugaba-gaba. Zvino ndakakandira maoko maviri paari sezvizvi, uye ndokumumbundira pedyo neni. Iye ndokubva apenyesa tumaziso twake tudiki tutema ndokutarisa kuna Rebecca.
She said, "Rebecca, my sister, she said, it may be true that you've got all of Daddy, but I want you to know one thing, Daddy's got all of me."
Akati, "Rebecca mkoma wangu." Akati, "Chinogona kuva chokwadi kuti una baba vose. Asi ndinoda kuti uzive chinhu chimwe chete. Baba vaneni wese." Saka.
Just so he's got all of me. I might not have the education to put the big things over, but just as long as I know he's got all of me in my tottery, just let him have both arms around, it'll just make me feel fine.
Ndizvo. Kungoti iye bedzi aneni wese, ndinogona kusava nedzidzo yekuitsanangura zvinhu zvikuru, asi chero bedzi ndichingoziva kuti aneni wese kugaba-gaba kwangu, ingoregai maoko ake maviri akambundira, zvinobva zvangoita kuti ndinzwe zvakanaka.
Well, let's offer another little word of prayer to him before we open up the word.
Zvakanaka. Ngatiise kamwe kashoko kaduku kemunamato kwaari tisati tavhura shoko.
Now, Heavenly Father, we realize that we are just like children also, and you love to be with us and worship with us, and as we worship you, and you love us and hold us in your arms and send down your Holy Spirit and make us to know that you're living and you're our Father. We thank you so much.
Zvino Baba wokudenga, tinocherechedza kuti takaita savanawo zvakare. Uye munoda kunge muinesu, uye nokunamata nesu, uye tichikunamatai, uye munotida, nokuti bata mumaoko enyu uye munotitumira mweya mutsvene wenyu uye otiita kuti tizive kuti munorarama uye muri baba vedu. Tinokutendai zvakanyanya.
Now let the Holy Spirit come to us tonight. Love each heart, Lord. Give us a fresh blessing. Pour out the dewdrops of mercy upon us, Father.
Zvino itai kuti mweya mutsvene uye kwatiri manheru ano. Idai hana yega yega Ishe. Tipei ropafadzo idzva. Dururai madonhwe dova renyasha pamusoro pedu baba.
Do not look at our sins, they're too many. Lord, just forgive them, omit them, Father, and just take us into thy arms and heal our sickness and cleanse our souls and set our spirits free, Lord, that we can worship and praise thee. Be like little children running around the house. Just know that daddy's watching over us. Grant it, Lord.
Musatarisa pazivi zvedu zvakawandisa. Ishe, ingozviregererai. Zvibvisei baba, uye ingoti torai mumaoko enyu, uye nokupodza urwere hwedu, uye nokuchenesa munhu wedu wemukati, nokusunungura mweya yedu Ishe, kuti tigokunamatai pamwe nokukurumbidzai, toita sevana vaduku tichimhanya-mhanya tichitenderera muimba yose, tichingoziva kuti baba vakatitarisa. Zviitei Ishe.
Now no man is able to interpret the word. We realize that. John saw the book in the right hand of him that sat upon the throne, and there was no man in heaven or in earth or beneath the earth that was worthy to take the book, to open it or to loose the seals.
Zvino hakuna munhu anokwanisa kududzira shoko. Tinozvicherechedza izvozvo. Johani akaona bhuku riri muruoko rworudyi rwouyo akanga agere pachigaro choushe, uye pakanga pasina munhu kudenga kana munyika nepasi penyika akanga akakodzera kutora bhuku kuti arizarure kana kusunungura zvisimbiso.
And there come a lamb up that had been slain since the foundation of the world, and he was worthy, and he took the book and loosed the seals and opened the book.
Uye pakauyapo gwayana rakanga rakabayiwa kubvira kumavambo enyika, uye akanga akakodzera, uye akatora bhuku akasunungura zvisimbiso. Uye akazarura bhuku.
O Lamb, come tonight. Open the book to us, Father, as we wait upon thee, for we ask it in Jesus' name, the Lamb of God. Amen.
O Gwayana, huyai madekwana ano. Zarurai bhuku kwatiri baba, patakamirira pamuri, nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu, Gwayana raMwari. Amen.
I have chosen tonight a little scripture verse here of three words, but first I want to read a verse or two out of St. John, the 11th chapter, beginning with the 23rd verse.
Ndasarudza usiku huno, kandima kadiki kegwaro pano, kane mazwi matatu. Asi kutanga, ndinoda kuverenga ndima imwe chete, kana mbiri kubva muna mutsvene Johani chitsauko 11. Kutanga pandima 23.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day.
Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati kwaari, ndinoziva achamukazve pakumuka kwevakafa nezuva rekupedzisira.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Jesu akati kwaari, ndini kumuka neupenyu. Anotenda kwandiri kunyange akafa uchararama. Mumwe nemumwe uri mupenyu unotenda kwandiri haangatofi zviro kwazvo. Unozvitenda here izvi?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, that should come into the world.
Iye akati kwaari, Hongu Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristu, mwanakomana waMwari, uyo wainzi anouya panyika.
And for our text, I wish to use these three words. Believest thou this?
Uye somusoro wenyaya, ndinoda kushandisa mashoko aya matatu. Unozvitenda here izvi?
I read a story some time ago. I think it was a fiction story. And most all ministers, I guess, have read Dr. Ingram's book of The Prince of the House of David. It's a great book. I think it's absolutely out of print. I like to have it in print so I could put it among the people.
Ndakaverenga imwe nyaya munguva yapfuura. Ndinofunga kuti yakanga ichingovawo rungano. Uye vazhinji vose vashumiri ndinofungidzira vakamboverenga bhuku rachiremba Ingram remuchinda weimba yaDhavhidha. Ibhuku rakanaka zvikuru. Iro ndinofunga zvamazviro kwazvo kuti harichadhindwi. Ndingada kuti ridhindwe kuti ndiriise kuvanhu.
And in there I was reading a little article on this Lazarus and upon Jesus and Mary and Martha, that the sisters of Lazarus.
Uye imomo ndaiverenga kachinyoro wakaduku pamsoro pa Razaro, uyo nepamsoro pa Jesu na Maria na Marita, avo anzadzi dza Razaro.
And I was reading in there that where Jesus lived, I believe, with Martha and Mary. They were both lovely Hebrew girls.
Uye, ndaiverenga imomo kuti ndiko kwaigara Jesu, ndinotenda na Marita na Maria. Vose vari vaviri, vakanga vari vasikana vechiHebheru, vakanga vakanaka.
And Lazarus was learning or training to be a scribe at the temple, making letters of the law for the priest.
Uye Razaro akanga achidzidzira kana kudzidziswa kuva munyori kutemberi, achinyorera vaprisita tsamba dzemurayiro.
And Jesus had great fellowship, especially with Lazarus. And we read in the book that where he did come to their home and
uye Jesu akava nekuyana na kukuru kunyanya na Razaro. Patinoverenga mubhuku kuti apo paakauya kumba kwavo, uye
Martha was a little dilatory about listening to his words, but she had to get the dinner ready and set the table, but Mary sat at his feet, and Jesus said that Mary has chosen the better things.
Marita akanga akaneta-neta pamsoro pekuteerera kumashoko ake, asi aifanira kugadzira kudya kwamasikati nokugadzira tafura. Asi Maria akagara patsoka dzake, uye Jesu akati, Maria akanga asarudza zvinhu zviri nani.
And then we were told that Lazarus was the one that brought Jesus to John. In the story of Dr. Ingram's books and on the Prince of the House of David.
Uye ipapo takauzwa kuti Razaro ndiye akaunza Jesu kuna Johane murungano rwamabhuku achiremba Ingram uye pamuchinda weimba yaDhavhidha.
However, that might not have been true. I do not know. But just for the background of it, but he was supposed to have been living with them.
Zvisinei chaigona kusava chokwadi, handizivi, asi kuti tingoisa nheyo yacho, asi iye aifanirwa kunge aigara navo.
Now we've been learning this last week, rather, that Jesus said in St. John 5:19, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and the Son worketh hitherto. See, what he sees the Father doing.
Zvino, tanga tichidzidza iyi inotevera vhiki yapfuura waro, kuti Jesu akati muna mutsvene Johane 5:19, ini, mwanakomana, haana chaanoita ari oga, asi zvaanoona baba vachiita, ndizvo zvinoitawo mwanakomana. Baba vanoshanda, uye mwanakomana anoshandawo saizvozvo. Maona, zvaanoona baba vachiita.
So to make this really the right story, the Father God must have spoke to his Son Jesus and said, your friend Lazarus is going to die, but it's going to be for the good, so you leave the home.
Saka, kuruita kuti ruve rungano rwechokwadi, baba, Mwari vanofanirwa kunge vakataura nemwanakomana wavo Jesu, uye vakati, shamwari yako Razaro achafa, asi zvichashanda mukunaka, saka iwe chibva pamusha apa.
Go away, because it'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that.
Enda kure, nokuti uchakumbirwa kuti umunamatire, kana kumuporesa, uye ini handidi kuti uite izvozvo. Kana mukacherechedza nyaya iyi tichienderera mberi, munoona kuti inoumbika kusvika pachokwadi chacho.
So, Jesus just without any warning or anything walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in.
Saka Jesu pasina kana yambiro, kana chimwe chinhu, akabva pamba apa, akaenda kune imwe nzvimbo, haana kudzoka manheru iwayo, uye akaenda kune mamwe maguta. Uye pakarepo, Jesu abva pamba apa, zvino dambudziko rakabva rapinda.
And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when he leaves your home, trouble is on the way.
Uye kana Jesu abva pamusha pako, dambudziko rava munzira yaro richiuya. Ingorangarira, paanongosiya musha wako, dambudziko rava munzira kuuya.
When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, trouble's on the road.
Kana mukaita masociety nezvakadaro zvichiendeka muchechi yenyu zvakaisonaka semotokari huru kwazvo yeRickenbacker ine masirinda 10 nematanhatu uye mosiya Jesu kunze kwayo. Kana Jesu abuda muchechi yenyu, dambudziko rava munzira kuuya.
Yes, sir. When Jesus leaves a denomination that they lay him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right. You adopt something else, trouble's on its road. Just remember that.
Hongu changamire, kana Jesu akasiya sangano, ravanomuisa parutivi, voti, zvakanaka zvino, hatingotendi kuti zvino izvi ndizvo chaizvo. Zvino motora zvimwewo zvinhu, dambudziko rava munzira yaro richiuya. Ingozvirangarira izvozvo.
Reminds me of a story of the Lord Jesus is found in the book of Luke. You know, when he was just a boy of about 12 years old, his people taken him, as the custom was each year, up to the feast of Pentecost.
Zvino ndirangaridza imwe nyaya pamusoro paIshe Jesu inowanika mubhuku raRuka. Munoziva paakanga achingori mukomana wemakore anenge 12. Vanhu vake vakaenda naye setsika yavaiva nayo gore rega rega uko kumutambo wePentecost.
And while they were in the city of Jerusalem at the feast and having a good time, we find in the Bible that they went 3 days without him.
Zvino pavaiva muguta reJerusarema pamutambo uye vachiva nenguva yakanaka, tinowana muBhaibheri kuti vakafamba mazuva matatu vasinaye.
And they thought maybe, just took it for granted, that Jesus must have been among some of their kinfolks. Now, we cannot do that. When they come to go through their kinfolks to find out, he wasn't there.
Uye kuti vaifunga kuti pamwe vakangozvitora nje kuti Jesu aifanirwa kunge ari pakati pedzimwe hama dzavo. Zvino, hatigoni kudaro, pavakazouya pakati pehama dzavo, vachitsvaga, akanga asipo.
And we can't take it for granted just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, and our backgrounds and our forefathers were great believers. We just take it well for granted Jesus is with us. We can't do that. We've got to be in contact with him every day and every minute. Oh, I love that.
Uye, hatingangozvitora nje nokuda bedzi kwokuti tiri maMethodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, uye kwatakabva, uye madzitateguru edu aiva vatendi vakuru, tinongozvitora zvakanaka,
kuzitora nje Jesu anesu. Atigoni kudaro. Tino fanira kuwa taka pata na nae mazua ose ne minute yoga yoga. Oh, ndino zidaiji.
I want what God is now. What my parents had, what my forefathers had is wonderful. But what they had is good. I think we're farther up the road.
Ndino da ziri mwari iye zino. Zvaiva namabereki vangu, zvaiva namadzitate guru angu, zvakanakisa. Asi, zvavaiva nazvo, zvakanaka. Ndinofunga kuti tapfuurira mberi pazviri.
Let's see what he is today. I don't want to look back and see what Mr. Moody did, because we're farther up the road than Mr. Moody. The trouble of the church is we look back and say, well, let's see what Mr. John Wesley said, what some of the others said. That's the reason science is so farther in their field than religion, isn't it?
Ngatione zvari nasi, andidi kutarisa kumashure ndoona zvakaitwa navamudi, nokuti tava mberi pazviri kupfuura vamudi. Dambudziko nemacheche edu, tinotarisa kumashure toti, zvakanaka, ngatione kuti vaJohn Wesley vakati chii, kuti vamwe vava vakati chii. Ndicho chikonzero sainzi yabudirira zvakanyanya mune zvavari kuita kupfuura chinamato pane zvacho.
Here 300 years ago a French scientist proved that if you go the terrific speed of 35 miles an hour, gravitation take you off the earth. You think science would refer back to that today? They're going 1900 miles an hour and still going on.
Pano makore mazana matatu apfuura mazvikokota wezvesainzi wechiFrench akaratidza kuti ukamhanya zvinotyisa zviri mamaere makumi matatu nemashanu paawa, simba rekudhonzera pasi renyika rinokusimudza kubva panyika. Unofunga kuti sainzi ingaramba ichitaura pamusoro pazvo nhasi here? Vari kutomhanya mamaere mazana gumi nemapfumbamwe paawa vachitongoenderera mberi.
They're pressing forward, looking forward, but we want to look back and see what Moody said, Sankey said, Finney said, Knox, Calvin, some of those. What they said was all right. That was for their age, but we're going on.
Vari kutoenda mberi, vakatarisa mberi, asi isu tinoda kutarisa kumashure toona kuti Moody akati kudini, Sankey akati, Finney akati, Knox, Calvin, nevamwe avo. Zvavakataura zvakanga zvakanaka, zvaiva zvezera ravo. Asi tiri kuenderera mberi.
My grandfather rode an ox cart. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. That's where we're moving on. That's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers.
Sekuru wangu vakakwira ngoro yemombe. Ini ndiri kutyaira Ford V8. Mwanakomana wangu achabhururutsa ndege yerudzi rwejet. Ndizvo tiri kufambira mberi. Ndizvo zvinofanira kunge zvakaita chinamato. Kuya kwashe kwa skwedera. Church inofanywa kunga ichifamba, ichipinda mumasimba ayo.
Science can only climb so far and it has to drop off. But we got untapped sources that's never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into.
Science inogona kungokwira yosvika pane chimwe chiyero, uye zvainofanira kubva yadona. Asi tine zvinhu zvakakosha zvisati zvashandiswa, zvisati zvatombobatwa, zvesimba risingagumi raMwari ratinofanirwa kunga tichifamba tichipinda mariri.
We are living a million miles under our privilege tonight. A privilege of Christians to be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now.
Tiri kurarama mamaera milioni pasi pemukana wedu usiku huno. Mikana yema Kristu yokuti vafadzwe nayo. Ndinonzwa kuzvinyarira pandinotarisa kunze uko. Ndichiona nzvimbo dzinopa rubatsiro neurwere pamwe nematambudziko ari kuitika izvozvi.
Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be doing.
Church yedu inofanira kunga ichifamba mumugwagwa, ichipodza vanorwara, ichimutsa vakafa, ichidzinga madhimoni, ichiita zviratidzo nezvishamiso, ichiita kuti pasi rose rizive kuti Jesu Kristu anorarama. Ndizvo zvatinofanira kunga tichiita.
Why do you say Mr. Moody never? Mr. Moody wasn't living in this day. That's right. We're living on the coming of the Lord. And we just took it for granted that he was with our kin folks. But the other day when a challenger challenged Mr. Graham, we found out that he wasn't among our kin folks.
Handiti iwe unoti, vamudi havana, vamudi vakanga vasiri kurarama muzuva rino. Ndizvozvo, tiri kurarama pakuuya kwashe. Uye takangozvitora nje kuti aiva pakati pehama dzedu. Asi rimwe zuva, apo mupikisi akapikisa vaGraham, takazoona kuti akanga asiri pakati pehama dzedu.
Where did they find him? Where did they find Jesus? Right where they left him. Where did they leave him? At the Feast of Pentecost. Where did we leave Jesus? Where did the church? At the Feast of Pentecost.
Vanozomuwana kupi? Ndekupi kwa waka wana Jesu. Jaipo pa waka musia. Waka musia kupi? Pama piko e Pentecost. Tinosia Jesu kupi? Konde kupi, church? Pama piko e Pentecost.
When we get away from that old time Pentecostal power and the Feast of Pentecost, we walk away from Jesus. That's exactly right, friend. We are living under our privileges. Yes, sir.
Kana tika vapa simba re kareria re Pentecost, nema piko e Pentecost, tino famba tichi vapa na Jesu. Ndizvozvo chaizvo shamwari. Tiri kugara pasi pemikana yedu. Hongu changamire.
They left him at the Feast of Pentecost, and there's the only place that Methodists, Baptists, Presbyterian, and Pentecostals will ever find him is go back where you left him at.
Vakamusiya pamabiko ePentecost, uye ndiyo nzvimbo yoga apo maMethodist, Baptist, Presbyterian nemaPentecost vanogona kumuwana. Kutodzokera pamakamusiya ari.
Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asked today, what happened to the God of history? He's waiting for his people to call him on the scene.
Komu faro washe uripi, kosimba rashe iripi, chechi inobvunza nasi, chi chakaitika kuna Mwari wenhoroondo, akamirira kuti vanhu vake vamudane panzvimbo yechiitiko.
But we can't do it through denominations. We can't do it under psychology. We can't do it under arithmetic, or we can't do it with education.
Asi izo, hatigoni kuzviita kubudikidza nemasangano. Hatigoni kuzviita tiri pasi pezvekushandisa njere. Hatigoni kuzviita tiri pasi pemasomo. Kana kuti hatigoni kuzviita nedzidzo.
We separate ourselves, divide ourselves. We are not divided. We are one person indeed in Christ Jesus. We are all one in Christ. And our denominations will never do it. As good as they are, they won't do it. Our education is the greatest hindrance the gospel ever had, is education.
Tinozvipatsanura pachedu, tozvikamuranisa pachedu. Hatina kupatsanurwa patsanurwa. Tiri munhu mumwe chete zvamaziro kwazvo muna Kristu Jesu. Tose tiri vamwe muna Kristu. Uye masangano edu haazombofi akagona kuzviita nokutonaka kwaakaita haagoni kuzviita. Dzidzo yedu ndicho chidziviso chikurusa chati chambowanikwa nevhangeri. Idzidzo.
What we need is not education. We need the power and demonstration of the Holy Ghost back in the church to demonstrate the power. Jesus never said go into all the world and teach.
Chatinoda haisi dzidzo. Tinoda simba. Uye nokuratidzwa kwemweya mutsvene kudzoke muchechi kuzoratidza simba. Jesu haana kumboti endai pasi rose uye mudzidzise.
He never said go into all the world and he said go into all the world and preach the gospel. And the gospel is to demonstrate the power of the Holy Ghost, the resurrection. We're still a million miles short and where we should be. Let us move forward. Let's go back where we left him at the Feast of Pentecost.
Haana kumboti endai pasi rose uye muite. Akati endai pasi rose muparidze evhangeri. Uye evhangeri ndiko kuratidza simba romweya mutsvene rumuko. Tichiri shure mamaira miriyoni kure nepatinofanira kunge tava. Ngatifambirei mberi. Ngatidzokerei shure kwatakamusiya pamabiko ePentecost.
Jesus said in John, I'll be the 15th chapter, he said, I am the vine, ye are the branches. Well now, if that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts, the second branch will make another book of Acts.
Jesu akati muna Johani, ndinotenda chitsauko 15 akati ndini muzambiringa imi muri matavi zvakanaka zvino kana muzambiringa uyo wakabukira davi rokutanga uye kubva mudavi iroro kukanyorwa bhuku remabasa davi rechipiri rinoita rimwe bhuku remabasa.
The third branch will make another book of Acts. And every branch that comes out of that vine will be the same as the first branch was.
Davi rechitatu rinoita rimwe bhuku ramabasa. Uye davi regarega rinobuda kubva pamuzambiringa uyu rinenge rakafanana nezvakanga zvakaita davi rokutanga.
Now you can draft, we know that. I've seen a citrus tree with about 8 different kinds of fruit on it. I've seen an orange tree putting grapefruits and lemons and everything else on it, but they were drafted in.
Zvino, unokwanisa kupfekedzera. Tinozviziva izvozvo. Ndakaona muti wemhando yemuorange uine mhando sere dzomuchero pauri. Ndakaona muti womuorange uchibereka mabradfuru nemaremani nezvimwe zvose pauri. Asi zvakaita zvokupinzwa imomo.
That's what's the matter today. We drafted in our ideas, drafted in our denominations. But if that tree ever puts forth another fruit vine itself, it'll be like the original was at manhood. Hallelujah.
Ndiro dambudziko riripo nhasi. Takapinza imomo pfungwa dzedu, tikapinza imomo masangano edu. Asi kana muti uyu ukazombobukirazve mumwe muzambiringa une chibereko pachao, unenge wakafanana nemimwe yepakutanga yakapinda mairi. Hallelujah.
Oh, church will blend together, but we need the power of the original. We need the Holy Ghost, the power of the resurrection of Jesus Christ. That's what he told us to do.
Oh, church ichabatana pamwe chete, asi tinoda simba rechepakutanga. Tinoda mweya mutsvene, simba rokumuka kubva kuvakafa raJesu Kristo. Ndizvo zvaakatiudza kuti tiite.
I am the vine, ye are the branches. If a grapevine puts forth a shoot and it comes out with pretty blue grapes, the next vine it brings out will have pretty blue grapes on it.
Ini ndini muzambiringa, imi muri matavi. Kana muzambiringa ukaburitsa bukira, uye rikabuda nemazambiringa akanaka eblue, davi rinotevera, rauchabukira, richabereka mazambiringa eblue akanaka pariri.
If the first vine come out and they fell under the impact of the Holy Spirit, and they did great miracles and signs and seal their testimony to a world. Even many of them with their own testimony, with their blood, they seal their testimony.
Kana muzambiringa wokutanga wakabuda, uye vakawa pasi pekurova kwemweya mutsvene, uye vakaita mashura makuru nezviratidzo, uye vakasimbisa chapupu chavo kunyika, kunyange vazhinji vavo nechapupu chavo ivo, neropa ravo, vakasimbisa chapupu chavo.
They went through all kinds of perils and everything to bring the gospel. They suffered, they were beaten, they were punished. Must we be carried home to heaven on a fiery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? What do we expect to do? I must fight if I must reign, increase my courage, Lord. Certainly.
Vakapinda nomunjodzi dzemando yose nezvose kuti vaunze evangeri. Vakatambura, vakarohwa, vakarangwa. Isu tinofanira here kutakurwa kuenda kumusha kudenga tiri pamutambara kede. Apo vamwe vakarwa kuti vawane mubairo uye ndokufamba nengarava nomumakungwa eEuropa. Tinotarisira kuita chiko. Ndinofanira kurwa kana ndichafanira kutonga. Wedzerai kushinga kwangu Ishe. Zvechokwadi.
We don't need a new denomination. We don't need a new church building. What we need today is an old-time, backwoods, sky-blue, sin-killing Pentecostal revival that was born in Pentecost and back into the church again. The power of the Holy Ghost again. To bring Jesus on the scene.
Tinoda hatidi sangano idzva, hatidi chivakwa chitsva chechechi, chatinoda nhasi rumutsiriro rwePentecost rwenguva dzakare. Rwaka kwasharara, rwaka jeka sedenga, runoura achivi, rwaka zvarwa pePentecost, uye rwadzoka zvakare muchurch. Simba romweya mutsvene zvakare, kuunza Jesu kuti ave panzvimbo yechiitiko.
The God of history always rises on the scene in a crucial moment. We need it. That's what's the matter with our church today. We're getting too far back. We're falling into the fashions of the world. And gradually, year by year, it begins to die a little and wither away.
Mwari we norondo, nguwa dzose unosvika pachiitiko, panguwa ya zvakanyanyokosha. Tino zvida izvozvo, ndiro dambudziko ratinaro recheche yedu nhasi. Tiri kuenda shure zvakanyanyisa, tiri kuwira mumafashoni enyika, uye zvishoma nezvishoma, gore negore, inotanga kufa zvishoma, yobva yasvava.
It's pruning time pretty soon. God will cut it back as sure as I'm standing in this pulpit. God will cut her back to make her bear fruit. He'll cut the works of the world out of it one of these days. Such a disgrace the way the church has carried on under the name of religion.
Ichava nguva yekukwanura matavi zvino uno. Mwari vachaikwanura zvechokwadi sokumira kwandakaita mupurupiti ino. Mwari vachaikwanura kuitira kuti ibereke chibereko. Vachakwanura mabasa enyika kubva mairi rimwe ramazuva ano. Zvinonyadzisa zvakadini mafambiro anga achiita chechi iri pasi pezita rechinamato.
And we find out when Jesus left death set in. When Jesus leaves our church, the power of the Holy Spirit leaves our church, it begins to dwindle and die. And after a while, there's nothing more to it. Now, when Jesus left death set in, oh, what a sad time it was.
Uye tinoona, apo Jesu paaka vachienda, rufu rwakapinda. Kana Jesu akasiya chechi yedu, simba remweya mutsvene rinosiya chechi yedu, inotanga kudzikira. Uye inofa, uye mushure mechinguva, panenge pasisina chiripo pairi. Zvino Jesu paaka va, rufu rwakapinda. Oh, yakava nguva inosuwisa zvakadini.
And notice, they wandered around and they sent for Jesus, but he didn't come. They sent for him again and he didn't come, but he knew what he was going to do.
Uye, cherechedzai, vakatenderera tenderera, vakatumira kuti Jesu auye, asi haana kuuya. Vakatumirazve kuti auye, asi haana kuuya, asi aiziva zvainge achazoita.
He knows tonight what he's going to do. It's not lost with him. He knows exactly what he's fixing to do. He's going to raise a people up just as certain as I'm standing in this pulpit. He'll raise a people for his name's sake. Out of the Gentile generation. He'll do it.
Ano ziva maneru ano zaacha zoita. Na ye apana chinorasika. Ano ziva chaizo izo zaari kuda uzoita. Acha muta vanu zecho kwadi soku mira kwanda kaita mupurupiti ino. Acha muta vanu kuitira zicha rake. Kubva muchizvarwa chevaHedheni achazviita.
The Jews' times right at hand now, and the Gentiles are ending out because they just went on out. They're rejecting Christ, they're rejecting their signs, they're rejecting everything that's called godly and branded as some kind of telepathy or devil power and do it.
Inguva yemaJudha yasvika zvino, uye vaHedheni yava kusvika kumagumo nokuti vakangoenderera vachibuda vari kuramba Kristu. Vari kuramba zviratidzo zvavo, vari kuramba chose chinonzi choumwari, vochipa zita rokuti kuverenga pfungwa dzavanhu, kana kuti simba radiabros, uye voita.
They're blaspheming the Holy Ghost and sealing themselves away from God, and God will take that minority after a while and raise it up into a powerful church and then turn the spirit to the Jews and take the Gentile church home. Exactly right. She's in the making now. Well, we're at the end time nearly.
Vari kumhura mweya mutsvene vachizvisimbisira kunze kure naMwari, uye Mwari vachatora vashoma ivavo mushure mechinguva ovasimudzira kuva chechi nesimba. Zvino votenda utsira mweya kumaJudha nekutora chechi yevaHedheni kumusha. Ndizvozvo chaizvo iri kugadzirwa zvino. Oh, kuti tatova panguva yekuguma potse potse.
Jesus, he knew, and after a while he said, our friend Lazarus sleepeth. While the disciples thought he was taking a little rest, he said, well, if he's asleep, he's doing very well.
Jesu aiziva uye mushure mechinguva akati, shamwari yedu Razaro avete. Saka vadzidzi vakafunga kuti akanga ari kutora kazororo kaduku. Iye akati, saka kana akavata ari kuita zvakanaka chaizvo.
Well, he said in his their words so that they would understand, said, he's dead, and for your sake, I'm glad I wasn't there. See, for your sake, I'm glad I wasn't there because they've been asking to heal him.
Zvakanaka akati make mashoko avo kuitira kuti vanzwisise ndokuti afa uye nokuda kwenyu ndinofara nokuti ndanga ndisipo maona nokuda kwenyu ndinofara nokuti ndanga ndisipo nokuti vaidai vaimukumbira kumupodza.
But he knew he couldn't do it because the vision was yet after those 4 days. He knew that was the time the Father told him. How beautifully saith the grave, Father, I thank these I've already heard, but I just say it for these that stands by. He already knew what he was going to do. He said, I'll go waking.
Asi aizviziva kuti aisakwanisa kuzviita, nokuti chiratidzo chaive chisati, mushure memazuva aya mana, aiziva kuti ndiyo yakanga iri nguva yakanga audzwa nababa. Zvakanaka sei, akati paguva, baba, ndinokutendai imi matonzwa kare. Asi ndinongozvitaura nokuda kweava vakamira pano, maona. Aitoziva kare zvaakanga ari kuzoita. Akati, ndichaenda kunomumutsa.
Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, and then Jesus appears all at once, isn't it?
Zvino ndinogona kufungidzira kuti musha muduku uyu wakanga wanyatsoparara. Airiritira akanga aenda kusuwa. Oh, zvino shamisa kana uine musha une kusuwa kana moyo wakasuruwara. Zvino ipapo Jesu obva angoonekwa kamwe kamwe. Handizvo here?
I can imagine seeing Martha, a beautiful little woman with a black veil over her face, and little Mary and them holding one another saying, what will we do? Papa and mama's gone and our precious brother.
Ndinogona kufungidzira ndichiona Marita, mudzimai muduku ane runako aine chifukidzo chitema pachiso chake, na Maria muduku, uye iyo vakabatana vachiti tichaita sei, baba na mai vakaenda, zvino hanzvadzi yedu yakakosha.
Now we have left the church and we're excommunicated from them and come out to follow Jesus of Nazareth and he's pulled away and left us somewhere.
Zvino takasiya chechi uye takadzingwa kubva kwairi uye takauya kuzotevera Jesu weNazareta. Zvino akaenda kure akatisiya pane imwe nzvimbo.
I can hear a critic come by and say, hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is.
Ndinonzwa mutsoropodzi achiuya ipapo oti, imi, aripi mupodzi waMwari uya? Muprofita uya weGarirea, ko ari kupi zvino? Munoona, kana yasvika nguva yokuti aite chimwe chinhu, anobva aenda. Hezvo kaizvo.
See, God just loves to do that. Just to let people show what they are. Just trying them to see what they really are. He gives them a blessing. He appears, shows himself, introduces himself to the people just to see what kind of a reaction they'll take. Just to see what they'll do about it.
Munoona. Mwari vanonyatsoda kuzviita izvi. Kungoitira kuti vanhu, kungori kungoita kuti vanhu varatidze zvavari. Hongu, kungovaedza kuti vaone zvavari chaizvo. Uye anovapa ropafadzo, anoonekwa ozviratidza, ozvizivisa kuvanhu kuti angoona kuti madaviriroi avanozoita. Kungoona kuti vanoitei pamusoro pazvo.
Now, we find that after a few days, 4 days, poor Lazarus was dead, they buried him. Second day, third day, fourth day. Now anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first.
Zvino tinoona ipapo, mushure memazuva mashoma, mazuva mana, Razaro anonzwisa tsitsi uyo akanga afa. Vakamuviga, zuva rechipiri, zuva rechitatu, zuva rechina. Zvino munhu wese anozviziva kuti kuora kunopinda mushure memazuva matatu. Mino inowira muchiso kutanga.
And then corruption sets in, the skin worms begins to eat the body. They laid him in the ground, put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while the young girls would go out and kneel down at the grave and cry.
Uye ipapo kuora kunopinda. Makonye emuganda anotanga kudya mutumbi. Vakamuradzika muvhu, vakaisa dombo guru pamusoro pebako ravakanga vamuisa. Zvino pano neapo vasikana vechidiki vaendako vonopfugama paguva vachichema.
After a while, the news got around. Jesus has come. We've seen him moving into the city. Oh, that little Martha. that had been so seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on her road then, run out seeking.
Zvino mushure mechinguva, nhau dzakasvika. Jesu auya, tamuona achifamba muguta. Oh, Marita uyu muduku, akanga ainge sokuratidzika kwazvaiita, aita sokunga akazvinetera, akaratidza ipapo zvaakanga ari chaizvo. Hoyo ouya, ari kuuya nenzira yake zvino, achimhanya achitsvaga.
I can hear some of them along the road say, well, I guess you're satisfied now that your religion was false. She just ignored him and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner.
Ndinogona kunzwa vamwe vavo vari munzira vachiti, zvakanaka, ndinofunga kuti wagutsikana zvino kuti chinamata chako ndechenhema. Akangova furatira ndokuramba achienda, achipfuura nepavatsoropodzi vose ava. Akaenda achidzika kusvika amuona, pamwe akagara pakona pemugwagwa.
Now it's seemingly she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run and say, looky here you, you're supposed to be a prophet, a man of God.
Zvino, zvairatidzika sokunge aifanira, aigona kunge aiva nekodzero yekumutsiura, uye nokutaura zvakaipa kwaari. Handiti haana kumhanya ikoko kuti, tarirai kuno imi, munofanira kunge muri muprofita, munhu waMwari.
Why didn't you come when we called you? Why, we're the laughing stock of the town now. We come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove. If we are a lamb forfeits every right he's got.
Sei musina kuuya pataka kudanai. Handiti tava chiseko cheguta zvino. Takabuda muchechi yedu kuti tikuteverei. Zvairatidzika sekunge aiva nekodzero. Asi munoziva, sezvandakaparidza pamusoro pazvo, gwayana nenjiva. Kana tiri gwayana, gwayana rinorasikirwa nekodzero dzese dzarinadzo.
It's exactly right. You ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right.
Ndizvozvo chaizvo. Harina chimwe chinhu kunze kwemakushe. Saka rinofanira kurasikirwa nawo. Uye unorasikirwa nekodzero dzese dzaunadzo kuti ushumire Mwari. Ndizvozvo chaizvo.
I was getting there at the women about the way they're wearing these little old clothes, you know, and they said, well, we're Americans, we can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that, that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right.
Ndanga ndichitsiura madzimai pamusoro pemapfekero avanoita mbatya duku dzakare idzi. Munoziva, uye vakati zvakanaka, tiri zvizvarwa zvemuAmerica, tinogona kuita zvatinoda. Ndikati ndizvozvo chaizvo, asi kana uri gwayana, unorasikirwa nekodzero dzako. Kusuta midzanga nekuenderera mberi saizvozvo, ndicho chinhu chakaipisisa chatichamboitwa nemudzimai. Ndizvozvo chaizvo.
A lady said to me not long ago, talking, she said, but Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it all. Exactly right.
Mumwe mudzimai akati kwandiri, kwete kare hako. Achitaura neni akati, asi hama Branham, hava gadziri imwe mhando yembatya. Ini ndikati, asi vachiri kugadzira michina yekusonesa mbatya, uye vanotengesa machira. Hapana chikonzero chokudaro zvachose. Ndizvozvo chaizvo.
Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. This is certain, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.
Rangarirai. Rimwe zuva, unogona kunge wakachena pano kumurume wako, asi uchapindurira upombwe nekuda kwazvo chaizvo zvemaziro kwazvo. Ani nani anotarisa mudzimai akamuchiva, atoita upombwe naye kare mumwoyo make.
What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecost women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear the little short clothes like that.
Dambudziko nderei nemadzimai echiPentecost nhasi ndizvo zvandinoshamisika nazvo, kuti makabva sei pamutsara wakarurama wakare, apo vana mai venyu vaiva nevhudzi refu, uye nhasi madzimai echiPentecost vanozvipenda seboka remadigras uye vogera vhudzi ravo nokupfeka hanzu duku pfupi dzakare saizvozvo.
Just like the rest of the week, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with that man?
Sezwa kango ita maitiro mamwe ose, mokbuda kunze kuno cheka uskwa, pachivanze masikati paya varume pawanenga wachuya nepo, uno cherecheza ere mdzimai kuti uchafanira kuzopindurira kuita upombwe nevarume ivavo.
You present yourself to him for that purpose. It's an evil spirit on the church and the people, and they don't know it. Blind and don't know it. The truth.
Uno ziratidza kwa vari nechikonzero ichocho. Mweya wetwina uripa church nepavanu, uya avazi ziwe. Mapofu, uya avazi ziwe. Icho kwadi.
Maybe you might say, I haven't got a right to say that as an evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. You know, if I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands.
Pamwe unogona kuti handina kodzero yekutaura kudaro semuvhangeri. Zvakanaka. Ndinofanira kutevera kutungamira kwemweya mutsvene. Ndizvo zvoga zvandinogona kutaura. Iwe, kana ndikasangana newe pakutongwa, ipapo handizovi neropa rako pamaoko angu.
Get away from every bit of the ground that looks like Satan. Stay away from it. Get come. I don't care how many television stars, you're not here a television star. You're a daughter of God.
Enda kure na njibo yose inoratidza kuti ndi Satan. Garira kure nayo. Ibva pairi. Handinei nekuti inyanzvi dzemutelevision ngani. Iwe hausi pano nyanzvi yemutelevision. Uri mwana chikana waMwari.
Preaching the pastor's church the other morning about an old slave, time they're selling slaves long ago. And they used to come by and buy them on the auction.
Ndaka paridza muchechi yemumwe mufundisi mamwe mangwanani pamusoro peimwe nhapwa yakare. Nguva yavaitengesa nhapwa kare kare. Uye vaiuya kovodzitenga pa auction.
And the people were weeping, crying because their homeland, they never go back no more, and they had to whip them. And they'd buy them just like you'd buy an automobile. Just for anything, the prices, and selling them human beings.
Uye vanhu vacho vainge vari kuungudza, kuchema, nokuda kwekumusha kwavo, vaisazodzokera zvakare, uye vaitofanira kuvarova, zvino vaivatenga sokutenga kwaungaita motokari nechero wese wese, mitengo yacho, uye vachitengesa vanhu.
And one day a buyer come by a broker to a big foundation, a big plantation rather, and he said, how many slaves you got for sale? I said, well, I got some to swap.
Uye rimwe zuva mutengi akauya nepo mutengi mune imwe huru ne munda mukuru waro uye akati une nhapwa ngani dzauinadzo dziri kutengeswa akati zvakanaka ndine vamwe vokuchinjana navo.
They try to get them big, take them mothers, fathers. If the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them like horses and animals. Never was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And no, watch what taking place.
Waiedza kutora vahombe, votora vana amai, vana baba, kana mudzimai wainge akaroora, aive mudzimai ndonda, vaitora varume vahombe ava, vane utano zvino, voberekesa madzimai semabhiza nemhuka. Hazvina kumbenge zvakanaka zvachose. Mwari vakagadzira munhu, munhu vakagadzira nhapwa. Hazvina kunaka kubva pakutanga kwete zvachose. Mwari havana kumboda kuti mumwe munhu ave nhapwa kwete changamire uye kwete tarisai zvakazoitika.
Then in the midst of all that, this fellow said, well, I'd like to buy something. He noticed one young fellow there. They didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around.
Zvino pakati pazvose izvi, muchinda uyu akati zvakanaka, ndinoda kutenga vamwe vavo. Akacherechedza mumwe muchinda wechidiki ipapo vaisa murova chirebvu chake chaiva mudenga musoro mudenga sejinda chairo achifamba famba.
And that broker said, I'd like to buy him. He said, but he's not for sale. He said, well, why? Said, is he the boss? He said, he's a slave. Well, said, why? Do you feed him better than you do the rest of them? He said, no. He eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave.
Zvino mutengi uyu akati, ndinoda kumutenga, iye akati, asi haasi kutengeswa. Akati, saka, sei, akati, ndiye mukuru wavose here. Iye akati, kwete, iye inhapwa. Zvakanaka akati, sei, munomupa kudya kuri nani kufura vamwe vose here. Iye akati, Kwete, anodya kunze uku nevamwe vose. Iye inapwa.
So what makes him so much different in the rest of them? And the boss said, I wondered that myself for a long time. But one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son and he conducts himself like one.
Akati, chii chinoita kuti ange akasiyana zvakanyanya nevamwe vese. Zvino mukuru akati, pachangu ndaishamisika nazvo kwenguva refu, asi rimwe zuva ndakazozviziva. Miri uko, kumusha, baba vake ndivo mambo werudzi. Uye kunyangwe ari mutorwa ari kure nekumusha, achiri kuziva kuti iye mwana wamambo. Uye anozvipata chaizvozvo.
If an African native could realize that his father is a king, and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how ought women and men conduct themselves when your sons and daughters of God act like it? Certainly conduct yourselves, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. I wonder what a condition.
Kana izozo, kana uyu chizvarwa choku Africa, aikwanisa kucherechedza kuti baba vake ndimambo. Uye kuno uku mutorwa, ari munyika yeutorwa, achikwanisa kuramba achiziva kuti mhiri kwegungwa, iye mwanakomana wamambo, ko mazvibatira akadii anofanira kuita varume nemadzimai, kana muri vanakomana nevanasikana vamwari, zvibatei saizvozvo, zviro kwazvo, zvibatei, zvichenesei, mozvibata sevanakomana nevanasikana vamwari, ndosaka chinhano chakadai.
Here we are. Oh, little Martha, come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down.
As you know, it's Ripano. Oh, Marita Muduku, akawea chimanya. Aitari zika sokunge aivane, nenzira yokunge aizo taura chimwe chinu chaipikisana nae. Kosei musina kuwea kwanza ziangu. Tarisai zateka kuitirai. Ndokuva imimatire gerera.
Well, if she had said that, the story never would have finished the way it did. Master, it's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that.
Zvakanaka, dai akanga ataura izvozvo, nyaya yacho haizopera nemaperero ayakaita. Kwete changamire. Inzira yaunosvika pachipo chedenga chamwari. Kana mwari vatumira chipo, unofanira kusvika kwachiri zvakanaka. Kana uchitarisira kuwana chimwe chinhu kubva kwachiri, unofanira kusvika kwachiri zvakanaka. Uye Marita aizviziva izvozvo.
She'd probably read about the Shunammite woman and her baby, and if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus?
Anogona kunga akanga averenga pamusoro pemudzimai weShunemi nemwana wake, uye iye, kana mudzimai weShunami uye akaziva kuti Mwari vaiva muna Eria, waifanira kudarika zvakadini kunge ari muna Jesu.
Sure, so she went up with the right approach. She ran up and fell down at his feet. I like that. Fell down at his feet and said, Lord, that's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died.
Chokwadi. Saka akaenda ikoko nenzira yakanaka, akamhanya akanowira patsoka dzake. Ndinozvida izvozvo. Akawira patsoka dzake akati Ishe, ndiro dunhurirwa rake chairo, ndizvo zvaaiva, aiva Ishe wake. Ishe, dai manga muri pano, hanzvadzi yangu hayaifa.
Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks, said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died.
Oh, ini zvangu. Oh, ndinogona kungofungidzira kuona moyo wake mukuru paakatarisa mudzimai akaisvonaka pachiso uyu, misodzi ichiyerera pamatama ake, ndokuti, Ishe, dai mai vepano, hanzvadzi yangu hayaifa.
Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead, though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you.
Cherecheza izvo akataura. Asi kunyange iye zvino Ishe, kunyange akafa, kunyange makonye emuganda achipfakanyika mumutumbi wake, Kunyange iye zvino ishe. Chero chipi chamuno kumbira kuna Mwari, Mwari vanokupai.
Oh, that's the secret. You might say, I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord.
Oh, ndicho chakavanzika. Unokwanisa kuti ndakatsvaka nemuzvipatara zvose, chiremba anoti ndave kufa, asi kunyange iye zvino ishe. Ndakaremadzwa nechirwere chearthritis, handikwanisi kufamba, asi kunyange iye zvino ishe.
That little baby had a water head that big around last night. There's nothing he can do to spread on out and burst his little head and die. But even now, Lord, he's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord. And he's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that he's done for us.
Mwana muduku uya, akanga aine musoro bangu wa iwa wakakura kutaine zuro maneru. Hapana cha unga gona kuita. Waizoramba uchikura zozo putita msoro wako muduku. Zino vafa. Asi kunyange iye zino ishe. Achiri Mwari mumwechete. Achiri ishe mumwechete. Kunyange iye zino ishe. Uye akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Samasimba achitireverera pamusoro pezvinhu izvo zvatinopupura kuti akatiitira.
Now I really feel religious. Sure do. You go call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes, sir. Even now, Lord, whatever you ask God, God will do it.
Zvino ndinonzwa manyukunyuku ekunamata. Chokwadi ndinoanzwa. Muchanditi muumburuki mutsvene zvakadaro. Saka munokwanisa kutongotanga kudaro mozvipedza zvakadaro. Saka hongu changamire. Kunyange iye zvino ishe. Chipi nechipi chamunokumbira Mwari. Mwari anozviita.
Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in his great heart.
Kumbira baba chipi na chipi muzita rangu, ndi chachiita, Jesu akadaro. Kunyange iye zvino ishe, chipi na chipi chamuno kumbira Mwari, wacha kupai. Oh, zvino fanira kunge zvakatende utsamoyo wake mukuru.
He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord, he'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days.
Akati, hanzvadzi yako ichararama zvakare. Iye akati, hongu ishe, achararama. Aive mukomana akanaka. Achamuka parumuko rwevose pazuva rekupedzisira. Iwo maJudha vaitenda murumuko rwavose. Achamuka murumuko rwemazuva ekupedzisira.
Look at him, he pulled his little self together. He said, I am the resurrection life. Oh my, there never was a man could say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection life, saith the Lord.
Mutarisei, akazvisimbisa muviri wake muduku, akati, ndini kumuka noupenyu. Oh, ini zvangu. Hapana kumbova nemunhu akakwanisa kutaura izvi kumashure. Hapasi kuzova nemumwe mumashure mazvo anokwanisa kuzvitaura. Ndiye oga anokwanisa kuzvitaura. Ndini kumuka neupenyu. Ndizvo zvinotaura ishe.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord. Oh, she knows something's fixed to happen. Has to be.
Uyo anotenda mandiri. Kunyangwe anga akafa. Asi uchararama. Uye aninani anorarama. Uye achitenda mandiri. Azombofi. Unozvitenda here izvi? Iye akati, hongu ishe. Oh, akaziva kuti pane chimwe chinhu changa chava kutoda kuitika. Zvinofanira kudaro.
When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that. Something has to take place. I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost.
Kana kutenda kunova pamoyo wakatendeseka, kukasangana na Mwari, magia anovango batana pamwe chete saizozi. chimwe chinu chinotofanira kuitika. Ndinodena ungano ino manerano nemuzita ra Jesu Kristu. Regedzai kutenda kwenyu kukotekerane naMwari zvakadaro mumaminitsi mashomanana. Tinobva tatova neimwe Pentecost.
There will be such a revival breaking this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There will be a real revival.
Panobva paputika rumutsiriro muguta rino zvokuti hapanga goni kuva nemapurisa akakwana munyika ino kuti avadzikamise. Ndizvozvo chaizvo. Panobva pava nerumutsiriro romazviro kwazvo.
Even now, Lord. But Lord, we've done call open this, we've did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, he's waiting for you to call on him. Believe us now this? Sure. Yes, sir. Even now, whatever you ask him.
Kunyange iye zvino ishe. Zvakanaka ishe. Takabatikane nezvizvi. Taita zvokuti. Uye taita zvakati. Handina basa nezvamakaita. Kunyange iye zvino ishe. Akamirira kuti iwe umudane. Iye unozvitenda here izvi? Zvokwadi, hongu changamire. Kunyange iye zvino chipi nechipi chaunomukumbira.
Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead.
Makamuradzika kupi? Zvino anodzika kuguva. Akanga ari munhu wakakwana zvokutochema. Aiva Mwari wakakwana zvokumutsa vakafa.
Here some time ago a woman that belongs to a certain group of people. I never make it a habit to make it about denominations. But this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said he was just a prophet.
Pano nguva yapfuura, mumwe mudzimai waiva werimwe boka revanhu, handimboiti tsika yokuita zviri maererano namasangano. Asi mudzimai uyu havatendi kuti Jesu waiva Mwari. Vaiti aingovawo muprofita.
Now he was, if he is just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. That's right. He was more than a man.
Zvino, aiva, kana aingovawo muprofita bedzi, tose tiri muchivi. Aiva Mwari, kwete chimwe chisiri Mwari, kana kuti munyengeri mukurusa ati ambouya panyika. Ndizvozvo, waipfuura munhu.
She said he wasn't divine. There's so much of that in the social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was a God of the prophets. Sure he was.
Mudzimai akati, akanga asiri Mwari. Pane zvakawanda zvakadaro muvhangeri ranhasi, rokungofadzana, kuedza kuita Jesu Kristu muprofita. Nemhaka yei, aiva Mwari wevaprofita. Zviro kwazvo, ndizvo zvaaiva.
She said, I'll prove it to you by your Bible. He was just a man. I said, you do it. And she said, when he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep.
Zvino mudzimai akati, ndichakuratidza nebhaibheri rako aingovawo munhu. Ini ndikati, iwe zviite. Uye mudzimai akati, paakaenda kuguva raRazaro, bhaibheri rakati akachema. Aifanira kunge ari munhu wenyama anofa kana kuti haigona kuchema.
I said, lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her. She said, that's it. I said, that statement is weaker than the broth made out of a shad of a chicken that starved to death. I said, well, you haven't got one thing to stand on.
Ini ndikati, mudzimai, ndiro gwaro rako here iroro. Handisi kuda kumhura pano mukutaura izvi. Asi regai ndikuudzei zvandakamuudza. Iye akati, ndiroro. Ini ndikati, chirevo ichocho chine hutera hunodarika muto wakabikwa nemvuru wehuku yakafa nokuda kwekunyimwa chokudya. Ndikati zvakanaka iwe hauna kana chinhu chimwe chekumira pachiri.
She said, why he wept, that showed he was mortal. I said he was both mortal and immortal. He was God in flesh. She said, oh, nonsense.
Iye akati handiti akachema, izvozvo zvakaratidza kuti aiva munhu anofa. Ini ndikati, aiva zvose munhu anofa neasingafi. Aiva Mwari munyama. Iye akati, oh, hazvina maturo.
I said, he went to the grave weeping. That's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten in the grave. He came forth. That was more than a man. Show me the man to do it.
Ini ndikati, akaenda kuguva achichema, ichokwari chakakwana ichocho. Asipa akanyatso zvitwasanudza muviri wake muduku. Bhaibheri rakati hapana paari chainyanyokweshwa kuti atariswe. Pakanga pasina runako rokuti tingamuda. Asipa akadzosera mapipito ake maduku kumashure ndokuti Razaro muka. Zvino murume wanga afa kwamazuva mana uye aora muguva akamuka. Uyo akanga apfurira munhu. Ndiratidze munhu angagona kuzviita.
What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days, raised again, stood on his feet and lived. Hallelujah.
Chaiva chii. Kuora kwakaziva tenzi wako. Upenyu ukaziva musiki waho. Chimwe chinhu chaitofanira kuitika. Akataura uye murume akanga afa. Uye agara muguva mazuva mana. Akamukazve. Akamira netsoka dzake. Akararama. Hallelujah!
That was God in his son. Yes, sir. That was God making himself known through his son. That was God speaking, not a man.
Aiva Mwari mumwanakomana wake. Hongu changamire. Ndi Mwari vakanga vachizvizivisa nomari. Mwanakomana. Vakanga vari Mwari vaitaura. Kwete munhu.
He was a man when he looked around on that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding that man. It was more than a prophet. More than a man, he was the God man.
Aiva munhu, paaka tarisa tarisa pamuti uya, zuaria, achitsvaga chimwe chinhu chokudya. Aiva munhu, achipaka tora mabiskiti mashanu, nehove mbiri, akapa zviuru zvishanu chokudya. Apa akanga apfuura munhu. Akanga ari Mwari achivapa chokudya ipapo. Akanga achipfuura muprofita kupfuura munhu. Akanga ari Mwari munhu.
Sure, he laid on the back of that little boat that night. And the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea. When 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night.
Zvokwadi. Akarara kumashure kweigwaria duku usiku huya. Apo makungwa aidzova nokukwira nokudzika sechivharo chebotoro kunze uko mugungwa gururia apo zviuru gumi zvemadhimoni emugungwa zvakapika kuti zvaizomunyudza usiku iwowo.
He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. When he woke up, put his foot upon the rail of the boat, looked up and said, peace, be still. And the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right.
Aiva munhu asina simba, uye akaneta kubva pakunamatira vanorwara, akarara kumashure ikoko, uye mepo haina kana kumbomukanganisa. Aiva munhu paakanga akavata, asi paakamuka, akaisa tsoka yake pamupendero weigwa nokutarisa mudenga ndokuti rugare nyarara. Zvino mhepo nemasaisai zvakamuterera. Akanga apfuura munhu. Akanga ari Mwari mumunhu achizvizivisa ndizvozvo chaizvo.
He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried and said, I thirst, that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell, and the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest.
Akanga ari munhu, pamuchinjikwa, paaka chemera tsitsi, paaka danidzira achiti ndine nyota. Apa aiva munhu, paakafa, akanga ari munhu. Asi mangwanani eEaster, paaka pamura zvisimbiso zverufu, gehena neguva. Uye akamukazve, akanga achipfuura munhu, aiva Mwari achiratidzwa.
No one of the poets said living, he loved me, dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Ndiko kusaka mudetembi akati, kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zviri zvangu kure kure. kumuka akarura misa pachena nokusinga peri rimwe zuva ari kuuya. Oh, zuva rinobwinya.
He said, because I live, you live also. Believest thou this? He's the same yesterday, today, and forever. Believest thou this? I believe the Holy Ghost is right here now. Believest thou this? I believe he'll fill us with his presence. Believest thou this?
Iakati, no kuti ndinorarama, nemi munoraramawo. Munozvitenda here izvi? Ndiye mumwe chete zuro, nasi nokusinga peri. Munozvitenda here izvi? Ndinotenda kuti mweya mutsvene wava pano zvino. Munozvitenda here izvi? Ndinotenda kuti achatizadza neupo hwake. Munozvitenda here izvi?
I believe the Holy Ghost wants to pour his presence out, heal all the sick, make all the people that hasn't got the Holy Ghost be healed. Believest thou this? Do you believe with all your heart? Let's stand to your feet and give me praise. I believe he'll fall right now, boys.
Ndinotenda kuti mweya mutsvene anoda kudurura upo hwake kupodza vanorwara vose, kuita kuti vanhu vose vasina mweya mutsvene vazadzwe. Munozvitenda here izvi? Munotenda here nemoyo wenyu wose? Ngatisimukei netsoka dzedu timupe rumbidzo. Ndinotenda kuti achawira iye zvino uno pamusoro pedu.
O Lord God, creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift, we believe us out this Lord. We believe that that's you here in the meeting.
Oh, Ishe Mwari, musiki wematenga nenyika, muvambi weupenyu usingaperi, mupi wechipo chose chakanaka, isu tinozvitenda izvi Ishe. Tinotenda kuti ndimi pano muri mumusangano.
We believe that you blessing our souls. We believe that you pouring out your spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's book of life.
Tinotenda kuti ndimi muri kurapafadza mweya yedu. Tinotenda kuti ndimi muri kudurura mweya wenyu pamusoro pedu. Tinotenda kuti ndimi mumwe chete zuro, nasi nokusinga peri. Tinotenda kuti muri mupenyu nekusinga peri, uye mazita edu akanyorwa mubhuku reupenyu reGwayana.
All heavens and earth will pass away, but we don't live forever because you live forever. Lord, you promise it to us. We believe it with all of our heart. Everything that's in us, we believe it all.
Matenga ose nenyika zvichapfuura, asi isu ticharama nokusinga peri, nekuti munorarama nokusinga peri. Ishe makalimbisa izvi kwatiri. Tinozvitenda nemoyo wedu wose. Zvose zviri matiri tinozvitenda Ishe. Ndinomuda, ndinomuda.
Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. It's something falling on us. Believe us now this.
Munotenda here? Ndinotenda kuti ndiwo mweya mutsvene. Pane chimwe chinhu chiri kuwira pamusoro pedu. Munozvitenda here izvi? Ndinotenda kuti ari kuda kupodza munhu wese iko zvino. Munozvitenda here izvi? Simudzirai maoko enyu kwaari. Sumukai netsoka dzenyu. Munozvitenda here izvi? Mweya mutsvene uri pano. Izvi ndizvo zviya. Petro akati, izvi ndizvo zviya. Izvi ndizvo zvacho. Mweya mutsvene.
Oh Lord, creator of heavens and earth, send thy power and thy blessings and thy goodness upon this people and bless their hearts and let them see that the Son of Man is alive forevermore. Grant it, O Lord. We present them to thee in the name of Jesus Christ, the Son of God.
O Ishe, musiki wematenga nenyika, tumai simba renyu nemaropafadzo enyu uye nekunaka kwenyu pamusoro pavanhu ava. Uye muropafadze moyo yavo, uye nokuvaita kuti vaone kuti mwanakomana wemunhu mupenyu nokusingaperi. Zviitei, o Ishe, tinovapa kwamuri nomuzita raJesu Kristu mwanakomana waMwari.
Anybody who doesn't have the Holy Ghost, raise up your hands and praise God. I'll leave you a ball on you. Somebody put your hands on them. This is the hour.
Upi zvake asina mweya mutsvene, simudza maoko ako urumbidze Mwari. Ndinotenda achawira pamusoro pako. Mumwe munhu isa maoko ako pamusoro pavo. Ino ndiyo nguva yacho. Tinomirira imwe nguva zve. Ino ndiyo nguva yacho. Ino ndiyo nguva ya Pentecosti. Kudzoka zvekuna Mwari. Zvigadzirise naMwari. Pentecosti. Regerai moyo yenyu. Idenwe nesimba raMwari mpenyu. Regai mweya wake uye. Upinde mamuri. Uchizadza mweya yenyu. Ari pano usiku uchiteverana nehumwe usiku pano kupodza vanorwara kupa kuona kumapofu kubudikidza nehukuru nesimba ravo guru ravanoratidza pachavo kuva mumwe chete nekusingaperi.
Haleluya! Praise your hands. Forget where you're at. Just know that you're around here.
Zei, simu zai maoko enyu, kanganwai kuti muri pai, ingo zilai kuti muri pari, pamwe nokunaka kwake, nokubwinya kwake, nesimba rake, uye netsitsi dzake dzinogara nekusingaperi, ari zvimwe chete nokusingaperi, ngari rumbidzwe zita raShe, haleluya.
Oh, praise His holy name. How many like to consecrate your lives to God right now, fresh? Raise up your hand. How many like to consecrate your lives to God? That's it. Raise up your hand.
Oh, rumbidzai zita rake dzvene. Oh, anoshamisa. Ane simba rakadini. Vangani vanoda kupira upenyu hwavo kuna Mwari iko zvino uno pacha. Simudza ruoko rwako. Vangani vanoda kupira upenyu hwavo kuna Mwari. Ndizvozvo chaizvo. Simudzai maoko enyu. Ngationei Pentecosti. Ngationei vanhu vaMwari. Ndichasimudza ruoko rwangu. Ishe, ndiri pano. Nditumei. Torai mutumwa zvino ane mazimbe paaritari. Uye tumai simba renyu pamusoro pedu Ishe. Mwari, tipei muzaro wemweya wenyu. O baba, inzwai munamato wedu o Ishe, inzwai munamato wedu. Sevana vanotenda vakamira. Gurumbidzwa ngakuve kuzita rake.
Oh, like waves of glory. All in all, dew drops of mercy. Oh, praise be to God. May our souls wake. Leave us out of this. Leave us out of this. This is the Holy Spirit that comes.
Sema sai sai yokubwinya achidona. Oh, madonwe dova netsitsi. Oh, Mwari ngarumbidzwe. Dai mweya yedu ikamirira. Munozvitenda here izvi? Munozvitenda here izvi? uyu ndiwe mweya mutsvene unouya. Iri ndiro simba riya risingaonekwi rinoti yendesa muumambo hwaMwari. Maropafadzo ePentekosti, dzokai kumusha. Makatarisirwa kudzoka kumusha. Muri vanhu vakakosha. Mwari vanoda kuti muzvipire. Madzimai zvichenesei. Varume zvichenesei. Ngatitangei kudzokera kuna Mwari uye nokushumira Mwari nomoyo wakanyatsochena.
Praise God, the Holy Spirit's not in the meeting. Just do what you feel led to do. Just let the Holy Ghost move on now. There's nothing I can say. I just don't know what to say now. The Holy Spirit is all over the building.
Mwari ngarumbidzwe. Mweya mutsvene wava mumusangano. Chingoita izvo zvaunonzwa kutungamirirwa kuita. Chingotendera mweya mutsvene kuti ufambe pauri. Hapachina chandichagona kutaura. Handizivi kuti ndingachiti chinyi zvino. Mweya mutsvene wazara kwese kwese muimba ino.
Blessed be the name of the Lord. Praise be.
Zita ra shengari kudzwe. Ishe ngavarumbidzwe. Oh, hallelujah, hallelujah. Ishe ngavarumbidzwe. Rumbidzai Ishe. Zvino shamisa zvakadini, zvino bwinya sei.
How beautiful. How wonderful the praise of the saints of God upon your faces, upon the presence of the Holy Spirit. They're moving us, showing us His glory out of these great multitudes in one accord, praising His name.
Zvakanaka sei, inoshamisa sei, rumbidzo yavatsvene vaMwari pazviso zvenyu, pamusoro peupo hwemweya mutsvene pano, uri kufamba. Uye nokuti ratidza kubwinya kwake kuri kubva muboka guru iri riri muumwe richirumbidza zita rake.
Turn around and shake hands with somebody. Say, praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Let's get out of here. Let God clean us up. Praise the Lord. That's right.
Nyatso tendeuka ukwazisane nemumwe munhu kuti ishe ngavarumbidzwe hama. Ishe ngavarumbidzwe hanzvadzi. Ngatinyatsopindai uye torega Mwari vati bvongodze. Ishe ngavarumbidzwe. Ndizvozvo chaizvo.
All you Methodists and Baptists and Presbyterians, Pentecostals and Seventh-day Adventists and whatever you are, shake hands with one another in the presence of the Lord God. That's it. Oh, hallelujah.
Imi mose ma Methodist, nema Baptist, nema Presbyterian, ma Pentecost nema Seventh Day Adventist nechero zvauri kwazisanai maoko mumwe nemumwe muhupo hwaIshe Mwari ndizvozvo chaizvo. Oh, hallelujah,
hallelujah, hallelujah.
Ndinofara kwazvo kuti ndiri mumwe wavo. Ndinofara kwazvo. Oh, tichipwanyira pasi madziro. Tichikandira tsvina kunze. Kubwinya. Rusununguko munashe. tichirumbidza zita rake dzvene. Zita rake ngarikudzwe. Oh, haleluya. Mwari ngavarumbidzwe.
I just love to see that people shaking on their hands and lighting up their faces. The power of God saying, that's it. That's it. We're children of God. We're all one great big church, one great big person in Christ Jesus, in God. The glorious one, the coming of the Lord going now.
Oh, ndinongoda kuona zvakadaro. Vanhu vachikwazisana maoko uye vachijekesa zviso zvavo. Simba raMwari roti, ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo chaizvo, tiri vana vaMwari, tose tiri chechi huru imwe chete, munhu mumwe chete mukuru, muna Kristu Jesu, mwenga wake, uyo anobwinya, kuuya kwashe kuri kuswedera. Vanhu vake vachiuya pamwe chete uye vachidanana norudo uye nesimba reupo hwake. Oh, izvi zvinoita sedenga. Oh, izvi zvakanaka. Amen.
Just worshiping the Lord in spirit and in power. Such a time.
Oh, zvino bwinya sei zvino shamisa zvakadini. Kungonamata ishe mumweya nemusimba. Nguva yakadai. Ndiko kwanga kuri kumisa tinotanga hakungorina ndakaudza hama hapana nzvimbo yekumira hapana nzvimbo pano iyo hatina kumbotanga saka hatimiri zvinongo shamisa vangani vanonzwa zvakaisvonaka hungori hupo hwaishe oh ini zvangu zvino shamisa hupo hwashe pano.
Now, the presence of the Lord is here to heal the sick. Make the people well.
Amen.
Just believe him. Do you believe him? If we can believe him, all things are possible. Do you believe that? Do you believe that that's the presence of the Lord?
Zvino, upo washe huri pano, kupodza varwere, kuita vanhu kuti vaite zvakanaka. Ingomutendai, munomutenda here? Kana tikangomutenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Munozvitenda here izvozvo? Munotenda here kuti uhu hupo hwashe?
Now, while you give me just a moment. Now listen just for a moment. Let me prove to you it's the Holy Spirit here. Let me show you that the Holy Spirit, the very one that does the talk and the one that does the thing, knows that. How many is here now that come in here sick? Let's see your hands. Ones that had a sickness.
Zino apo imi. Ndipeo kanguwa kaduku. Kanguwa kaduku zino uye tere laiku kanguwa kaduku. Regai ndiku ratizei kuti mweya mchene ulipano. Regai ndiku ratizei kuti mweya mchene. Iye wacho chaiye unotaura. Iye wacho unaita chinu. Ano ziziva. Vangani varipano zino vauya muno vachirwara. Ngati uone maoko enyu. Abo vanga vaine urwere.
There's people, there's a man standing there. Do you believe, mister? There's no prayer cards out, but do you believe that God can heal you? Do you believe he can tell me your trouble? It's in your side.
Pane vanu, pane murume akamira apo. Munotenda here changamire. Apana makadzi okunamatirwa apiwa, asi munotenda here kuti Mwari vanogona kukupodzai? Munotenda here kuti vanogona kundiudza dambudziko renyu riri parutivi penyu?
You're up for an operation. That's right. Your name's Mr. Cartwright. That's right. Is that right? Wave your hand. All right. Go home and be well. You won't need it. You believe it?
Muri kuzoenda kunovhiiwa. Ndizvozvo chaizvo. Zita renyu ndiva Cartwright. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo here? Nini rairi woko rwenyu? Zvakanaka. Endai kumba munopora. Hamuchazodi kuvhiiwa. Munozvitenda here?
That man holding that baby in his arms? You believe me to be God's servant? You believe this to be the Holy Ghost? I do not know you. Is that right? Never seen you in my life. We're strangers.
Murume uyu akabata mucheche mumaoko ake. Munotenda here kuti ndiri muranda waMwari? Munotenda here kuti uyu mweya mutsvene? Handikuzivei, ndizvo here? Handisati ndambokuonai muupenyu hwangu. Tiri vanhu vasingazivani.
You mean the Holy Ghost can tell me what's matter that baby? Got rash. That's right, isn't that right? Certainly. You're not from here. No?
Munotenda here kuti mweya mutsvene unokwanisa kundiudza dambudziko rine mucheche uyo? Akamerera mapundu. Ndizvozvo, handizvo here? Zvamazviro kwazvo. Amusi wekuno kwete.
You got a stomach trouble and you're suffering with yourself. That's right, isn't it? You're from Kansas City. All right, return back. Jesus Christ makes you well.
Hallelujah! You believe? Do you believe it with all your heart?
Mune dambudziko remudumbu ramuri kutambudzika naro imi pachenyu. Ndizvozvo, handizvo here? Munobva kuKansas City. Zvakanaka. Dzokerai. Jesu Kristu akupodzai. Hallelujah! Tendai! Munotenda nemoyo wenyu wese here?
Here's the angel Lord, how Lord's little bitty woman, kind of elderly, sitting right here, suffering with a hernia. You believe God will heal you that hernia, sister?
Heu no mutumwa wa Jehovah, amira pamusoro pemudzimai muduku uyu, akaita sewechikuru, agere imomuno, anorwadziwa nehernia. Munotenda kuti Mwari vachakupodzai hernia iyi here, hanzvadzi?
You, with the little red flower on your hand, raise up your hand. All right, go home and be well.
Amen. Oh, it's God. It's Christ, the Son of God. He's raised from the dead. He's here.
Imi, munekaru wakatsukuka duku panguwani yenyu, simu zairu woko rwenyu. Zvakanaka, endai kumba munopora. Amen. Oh, ndi Mwari, ndi Kristu. Mwanakomana wa Mwari, akamuka kubva kuvakafa. Ari pano.
Now touch your hands over on one another and just offer a good seed of prayer. Everyone, while I ask somebody, come here, brother.
Zvino turikai maoko enyu pamusoro pomumwe nemumwe uye munyatso panguva yakanaka yemunyengetero mumwe nemumwe wenyu. Apo ndichakumbira mumwe munhu kuti auye pano. Uyai pano, hama.
While you got your hands on one and show that God heals too, I have the brother here to offer prayer too. Go ahead.
My God, we love you.
Praise be to God.
We believe you, Lord, to confirm your word and to heal the people for the glory of God in the name of the Lord. Hallelujah.
Apo muine maoko enyu pamusoro poumwe nomumwe kuratidza kuti Mwari vanopodzawo zvakare. Ndine hama pano kuti inamatewo zvakare. Endererai mberi. Zvakanaka. Ishe ngavarumbidzwe.